kuitira kubwinya kwashe kunzwe patiri nhasi kuburikidza nekushumirwa kweshoko. Uye zviri vhiki rinorapfuura ndakangoita sekuti rware izvishoma, kwete kunyatsotaura kuti kurwara kwaive kuongororwa kwandaifanira kuitwa, kuongororwa kumuviri. Uye ndizvo zvamakanzwa kuti ndakanga ndiri muchipatara. Zvaive mukuti kana ndakaendako handaizoramba ndichienda nekudzoka ndichiyambuka rwizi. Unoongororwa chikamu chekumusoro chemudumbu uye chikamu chekuzasi chemudumbu, uye vanofanirwa maminitsi mashoma ega ega vanofanirwa kudzoka uye votora x-ray zvakare. Asi tinofanirwa kukuitwa kana tichivhangira mhiri kwemakungwa mwedzi mitanhatu yega yega. Hama Robas nevamwe ndinofunga vanokuitwa mwedzi mitanhatu yega yega. Asi ndakanga ndisina kukuitwa kwemakore mana. Dambudziko racho handingofariri mafuta iwayo epfuta, ndicho chinhu choga. Uye vanoti hapana chimwe chinhu chavanogona kupa chinotsiva. Saka ini ndakarwara zvakanyanya pavakandipa zvinhu izvozvo. Unoziva ndakakuudzai munhoroondo yeupenyu hwangu kuti zvinhu izvozvo zvinonyanya kundirwarisa sei, uye ndinongovenga kutora zvinhu zvacho. Zvino ndakati kune shamwari yangu chiremba ane nyasha, kana hapana here chimwewo chinhu? Zvino akati handifunge kudaro hama Branham. Mukadzi uya paakapinda mwaine wairatidzika kunge pamwe ndiri kuwedzera, asi wairatidzika sekoti. Iwo wakanga handina kumboona wakawanda kudaro. Zvino ndakangobata mhuno yangu ndokupfumba muromo, asi pakupedzisira ndakazoumedza. Asi zvino mumuedzo wese uye ndokunge zvose zvapfuura, ndinoda kutenda Ishe nekuongororwa kwakakwana. Ndakapasa zvikamu zana kubva muzana. Ndinogona kuenda chero kupi pasi rose kwandinoda kuenda. Ndakabvunza vana chiremba vaive vatatu nevana mazvikokota vepamusoro vacho, avo ndinofungidzira munoivhu. Zvino ndakavabvunza ndikati, ndine urema hungatangira pazvikamu gumi kubva muzana here? Vakati, hamuna kana kachidimbu kamwe keurema. Vakati muri muutano hwakakwana mune zvose hazvo. Zvino ndinotenda Mwari kwazvo. Kwaizogona kubva kuna aniko kunze kwababa vedu vekudenga maona kuti ndive saizvozvo? Zvino akati, kwako kufamba kwenyu kwese kunoratidza mukati imomo imi kuve wechidiki. Akati, zvizenga zveropa renyu hazvisati kana zvatanga kupamuka kana chero chinhu. Akati, muri muchimiro chakanaka kwazvo hama Branham. Zvino ndakati, saka ndinofara kwazvo. Uye ndakave nemukana wakanaka wekutaura, kupupurira mukoti wese muchipatara ichocho nachiremba wese kuumambo hwaMwari. Uye mumwe chiremba ndinofunga anga achifanira kuve pano mangwanani ano. Uye ndiri kufara kuziva kuti kuchine varume vakanaka munyika ino, varume chaivo, varume vaizonditora kwemazuva mashanu mukuongororwa kwomuviri. Uko kwaizongoita mazana maviri kana matatu emadhora kune mumwe nemumwe. Pandakapedza vakati, ndiwo mupiro wedu kubasa rashe ramuri kuita maona ongu. Kwete kana vakati, nai munotiita kuti tinyare kutotibvunza kana muine chikwereti nesu. Vakati, minamato yenyu chete kwatiri. Uye mukati vakati, tinowana chimwe chinhu chemanzwiro chatisingakwanise kunzwisisa. Zvino ndakati, isu hazviiti kunge zvakadaro. Akati, nekunze hamuhuti huti kana kuvhiringidzika, asi akati, nechemukati pane manzwiro atisingagone kunzwisisa. Ndakati, kana mukangogara pasi pano kwechinguvana ndichakuudzai. Zvino ndakatanga kutaura pamusoro pezviratidzo. Yakanga irimwe nharaunda kwavari, havana chavaiziva nezvazvo. Ndakavaudza nezvebhaibheri, ndokubva ndavaudza nezvechiratidzo icho Ishe vachangondipa pane rimwe zuva. Zvino vakachema sevacheche, kungogara ipapo vakachema. Uye ini ivo ndakati, ndinoimba kuti hamundifungidzire semumwe mupengo wechinamato kana zvimwewo. Akati, kwete zvachose hama Branham, ndinozvitenda nemwoyo wangu wese. Akati, asi chinhu chimwe chete chandinoda kutaura, hamuendi kuchikoro kunodzidza zvinhu izvozvo. Akati, ndinotenda kuti zvinobva kuna Mwari samasimba. Uye vaiva vatatu vevana chiremba vane mukurumbira muluvhu vepamusoro vacho vavaiva navo. Uye saka ndakafara kwazvo nekuda kwazvo nekuziva kuti pamwe Ishe vakandirega ndichidyara mbeu ipapo. Mukoti mumwe nemumwe ndakataura navo, Iwo mamwe mangwana ni pakubuda mukamuri ye X-ray ndakati kuna ndakatarisa mudzimai mukweguru anonzwisa urombo akanga achirwara zvakanyanya. Uye ndakaramba ndichifamba ndichidzika zasi kusvikira ndasvika paari. Ndakafunga kuti anogona kunge ava kufa. Zvino ndakati ndinoda kukubvunzai mubvunzo hanzvadzi. Akati hongu changamiri. Ndakati muri muKristu here? Zvino akati ndiri weimwe chechi. Uye ndakati ndiri kungoda kuzvijekesa zvishoma. Ndakati ndinoda kuziva kana muri muKristu chaiye chaiye, kuti kana mukayambuka gungwa rino reupenyu muchipinda kune imwe nyika munovada here? Ndakati mungange makaponeswa zvechokwadi here? Zvino vakati hongu changamiri, ndingadaro. Uye ndakati Mwari varopafadze mwoyo wenyu. Zvino hazvina mhosva kuti mhepo inovhuvhuta nenzira ipi, imi zvamuri zvakanaka zvino chero bedzi ichienda saizvozvo. Uye kana tikangotenderera kuchine vanhu vazhinji vakanaka vakasara munyika. Zvino nhasi ndauya nechiratidzo chandichakuudzai munguva shoma inotevera. Uye ndinoda kutaura kutanga pane rimwe shoko, nekuti ndinotenda kuti shoko rakanyanya kukosha. Rakanyanyisa kukosha izvozvi. Uye ndinofara kuona Charlie Cox uye hama shamwari yangu yakamira apo pamwe chete. Hama handisi kugona kufunga Jeffries, handisi kugona kufunga nezvezita rake. Vazhinji venyu imi dzimwe hama dzinodikanwa dzinobva kuGeorgia, dzinobva kunzvimbo dzakasiyana siyana dzenyika. Shamwari yangu yekare Bill yakagara pano, ndinotenda ndiye mangwanani ano. Uye nevakawanda. Uye hama yekuGeorgia iyo, vanhu vakandipa sutu iyi. Munoziva, ndiyo imwe yemasutu akanakisa andakambopfeka ndinonzwa zvakangonaka kwazvo. Zvakanakisa chaizvo chaizvo. Uye imi munoreva zvakanyanya kwandiri. Ndikakuudzai zvakaitika mazuva mashoma ano apfuura kwandiri, muchaona kuti sei ndichifunga kuti zvinoreva zvakanyanya kwandiri. Zvino ndinotenda kana Ishe vachitendera, ndinoda kushingaira muhondo zvakati simbei kupfuura zvekumashure muupenyu hwangu. Nekuti ndinoona zvino zvave chokwadi, ndinogona kufa nhasi. Izvozvo iwo hauzivi. Kuongororwa kwemwoyo wangu nezvese mhando dzema X-ray 16 akasiyana-siyana hongu, kuongororwa kwemuviri kuzere, kwakaradza kuti ndaive mune ndakagwinya sezvingava zvakaita chero munhu upi zvake munhu ari panyika. Saka ndinotenda nekuda kwaizvozvo. Asi zvinhu zvese, kunyange zvese izvozvo, uye sekutenda nekuonga kuna Mwari sezvandiri, kuti ndinotenda kuti vanoramba vachindichengeta pabasa ravo. Hazvisi izvo zvavakandiratidza kumashure zvishoma kwaizvozvo, munoona. Zvakangondifadza kwazvo. Zvino ndinofunga manheru ano zvakanaka here nemi? Hama yedu inokosha ndiwo munhu mumwe asina undini, ndi hama Neville. Uye kana paine mumwe wenyu aive pano svondo yadarika uye akanzwa mharidzo iya inoshamisa yakaunza yechirongo chemafuta, yaiva kunze imwe yemharidzo yakanakisa yandakambonzwa yaive iyo yakaunzwa nahama Neville. Nemweya mutsvene svondo yadarika, kuboka rino ramakwai rakaunganidzwa pamwe chete naMwari. Uye kana zvichinge zvakanaka, zvichifadza kuna Ishe uye nahama Neville nechurch, ndinoda kutaura zvakare manheru ano ndotanga nevedzano yechidzidzo, toti muvhuro manheru. Ndiri kureva svondo manheru nechitatu manheru nesvondo inotevera nhevedzano yechidzidzo chandakanzvera. Ndingadai ndisina kunge ndakagara ikoko kuchipatara, asi vakange vakandinakira kwazvo. Vakandipa kamuri kwechinenge chikamu chimwe kubva muzvitatu chemutengo. Saka ndakangotora mabhaibheri angu, mabhuku angu, ndokupeta mubhedha ndokugara ndakapfugama kumusoro ikoko, ndokutora mabhaibheri angu ese nezvinhu zvigere kwese kwese. Zvino ndakave nenguva chaiyo kusvikira vazouya nemafuta epfuta imomo. Nguva yangu yakanaka yakabva yapera pakarepo. Ndakanga ndaparara ipapo. Asi hama Pete, ndairwara zvemazvero kwazvo. Zvino izvozvo ini handitombozvida. Uye asi ndakanga ndichiva nenguva yakanaka kumazuva matatu kana mana ekutanga. Ndaiva nenguva yakanaka. Zvino ndakanga ndichinzvera mubhuku ravaEfeso, kuiswa pamwe chete ikoko kwechechi. Uye ndinofunga kuti chinhu chakanaka. Uye kana iwe zvino kana uine chechi yaunopinda, pfuurira mberi unomira pabasa rako. Asi kana usina chechi uye uchida kudzoka manheru ano nechitatu manheru nesvondo manheru, Ndinoda kutora manheru anhasi, bhuku raEfeso 1, nechitatu manheru, chitsauko 2 chevaEfeso. Uye svondo inotevera, chitsauko 3 chevaEfeso, kuisa chechi muurongwa, munoziva zvandiri kureva, kugadza panzvimbo chaiyo. Uye ndinofunga kuvaka kunokwira kumusoro kuchechi. Handisi ndiri kungotaura izvi kune vanouya kuBranham Tabernacle. Iye kana mumwe wenyu, hama dzinodikanwa, ndinoziva vamwe venyu ndinofunga mune misangano, hama yedu diki iri kumusoro kuSellersburg, nevamwe vakasiyana-siyana vane misangano. Zvinotarisai, iyoyo misangano yerumutsiriro. Ime endai kune iyoyo, ivo varanda vaKristu, varume vechidiki vari kumira mumukaha vakabuda. Apo kunyange chechi yavo pachayo payakaramba chokwadi nezvinhu zvakadaro, vakafamba vachibva pairi. Zvino Mwari vakavadanira kushumiro. Hongu changamiro, ndinoyemura murume, handitombogoni kufunga nezvezita remurume uyu. Asi muchinda wechidiki akanaka, muchinda anoratidzika kuva nechiso chakanaka uye nemudzimai akanaka nevana. Zvino hama Junie Jackson vanga vachiita mimwe misangano zasi kuno, vanova mumwe mukombe unoshamisa wakaisvonaka wenyasha dzaMwari dzinoshamisa. Uye pavanenge vachiita rumutsiriro mumachechi enyu, imeendai ikoko kwacho kwavari, nokuti ndiwo wako, ndicho chinhu chekuita, nokuti hauzive. Pamwe mutadzi anouya kuaritari uye unogona kufemerwa kuti utungamirire munhu iyeye kuna Kristu, unozova mubayiro wako mukuru kune rimwe divi. Uku kungori kudzidzisa nekuisa chechi muurongwa pano patabhanakeri, zvichibatsira patinoenda. Zvino handina kuuya newachi yangu, saka mumwe munhu anozofanira kunditarisira. Ndoko atondiratidza ane imwe, saka munin'ina wangu. Saka zvino hauzondibhadharisa yakawanda pairi. Zvakanaka, saka zvino zvakanaka. Saka zvino handitendi kuti chinhu ichi zvachiri ndizvo pakutanga kwacho, saka zvino wadaro here? Zvino izvozvo wachi yangofamba zviri nani chaizvo ipapo, dhoko. Ati akachengeta makobiri guni pabhavhadhi rake kuti andiite kuti ndinzwe zviri nani, nekuti pane vaviri kana vatatu pakati pake neni. Saka munogona kuona pandiri zasi kwenzira. Asi hazvina basa kana nepadiki pose kwandiri. Zvino handisi kuzotaura kwenguva refu kwazvo. Zvino kana paine vaenzi mumasuo edu, zviro kwazvo tinoda kukugamuchirai nemwoyo yedu yese. Munogamuchirwa kwazvo pano patabhanakeri diki ino. Hatina chivakwa chinoyevedza. Zviri muurongwa zvino kutivakira, kwete nzvimbo huru, asi ingori ino yanguva yakasakara zvikuru, uye tichaedza kuzvivakira chechi yakanaka diki yakasununguka pano nekukurumidza patinoishe vachititendera kuzviita. Uye vazhinji venyu mese muri kushingaira kwazviri, uye zviro kwazvo tinozvikoshesa. Zvino ndinoda kuti muvhure neni mangwanani ano mukuverenga kuna Samueri wekutanga chitsauko 8. Totangira kunge pane, ngatitangirei kunge pandima 19, ndima 19 ne20 pamwe, kuitira musoro wenyaya mudiki, kuitira chidzidzo. Uye zvino muchipawana, uye tisati isu tichapaverenga, uyezve tinoda kupinda mumunamato. Uye pangave paine here chero zvikumbiro mangwanani ano, zvinoiti chingondirangariraiwo. Mumusangano wedu wokupedzisira mavhiki maviri apfuura kana matatu, pandakava nemusangano naisu garazhia pamuri kuvhura, musangano unotanga muchatakwa musi wa6. Zvino tiri kutarisira nguva huru Middletown, Ohio. Imi vane zororo renyu riri kuuya, uyai. Uye musasa mukuru parwizi chaipapo. Isu kuparidza kwese kwamati makambonzwa. Vese vari kukwira nekudzika nerwizi, vaparidzi mangwanani ega ega nemasikati ese neusiku. Saka vese vanoungana pamwe chete. Inzvimbo huru yemisasa yakakura kwazvo kupfuura Silver Hills kakawanda. Uyezve nenzvimbo huru ikoko kwatinogona kuisa pakati pezviuru zvisere negumi zvevanhu, uye inogara yakazara. Tinova nenguva huru muOhio. Zvino mutana hama kid, vandakaenda kunonamatira mamwe mangwanani, mose munorangarira ndichikuudzai mavhiki matatu apfuura, chiremba akavapa maawa 24 ekurarama. Vakamuka uye vari kufamba kwese kwese. vakanokora rugwaro rwiyo rwavaitadza kuimba. Zvino pandakapinda ndokuvatarisa mamwe mangwanani nekashauru kadiki kaiva pamusoro pavo, ndakabva pano anenge maawa matatu kana mana kusati kwaedza kuti ndikwanise kusvika kwavari. Vakati vaizofa musi iwoyo, kenza muprostate. Zvino mudzimai wavo anokosha mudiki akura aiwacha achiwana masendi makumi mashanu pazuva iko kusati kwaedza, kusvikira mushure meusiku kwemasendi makumi mashanu kuti murume wavo arambe ari mumunda wekuvhangera semuparidzi. Vakaparidza rumutsiro rwemavhiki maviri ndokutora mupiro, vakawana masendi makumi masere. Asi ndakavaona vagerapo mamwe mangwanani, ivo vaviri vadiki vakwegura, vaviri vadiki varwo vakagara ipapo uye neshauru yavo diki iri pabendekete ravo. Zvino mumwe wavavakatendeutsa ane makore makumi mapfumbamwe nemaviri okuberekwa achingopenya nokubwinya uye ari mupendekosi kubva pamwoyo chaipo, uye akagara ipapo munoziva. Zvino ini ndakati, munoziva here kuti imi vanhu vatana makagara pano nei kungomirira cheche kuti igwari uye? Ndizvo zvoga. Basa ravo zvese zvavakabudirira pazviri, chinangwa chavakabudirira pachiri, uye vakagadzirira zvino kuenda kumubayiro wavo. Uye ndakati kuna hama chief, izvozvo kuna hama Kidson Kid mangwanani iwayo, muchange muri pamusangano wekuchatakwa. Vakandifonera nezuro vakati, ndichange ndiriko hama Branham. Zvakangonaka. Mizhinji yemusangano kubva pashumiro yangu itsva iri kuuya. Imwe hama yechibhaptist yakamira pano, mwanasikana wavo wezera rekuyaruka akanga akati tsaukei zvishoma. Zvino ndakavaudza, ndinokupai mwanasikana wenyu kuitira Ishe Jesu mamwe mangwanani. Zvino pavakaenda kumba akaponeswa, nemumwe wacho ari pano mangwanani ano kuti abhabhatidzwe uye achienderera mberi. Zvino mumwe murume vaSothman, shamwari yangu inobva kuCanada, ambuya vavo vari muchinhano chekufa, ndakati, munowana ambuya venyu kana masvika kuvanaya vave muchinhano chavo chekupora. Zvakanaka. Ndizvo chaizvozvo zvaingova. Uye chete vanhu vachingopinda, zvinongori mukutanga kwazvo zvino zvichifamba. Asi tiri kutarisira zvakanyanyisa, zvakawandisa kupfuura zvese. Tiri mumazuva akaipa uye ekupedzisira, asi muri munguva inobwinya. Zvino mune bhaibheri renyu here kuitira kuverenga? Chitsauko 8 chaSamueri. Uye ndakavimbisa Jini kuti agare kumashure uko kuti arekode zvimwe zvese izvi taive tichangotanga kudaro mumusangano wedu.
Nevertheless, the people refused to obey the voice of Samuel.
Zvisinei, vanhu vakaramba kuteerera izwi raSamueri. Zvino vakati, kwete, asi isu tichava namambo anotitonga, kuti isu tifanane rudzi, ndudzi dzose, uye kuti mambo wedu atitonge nekubuda kunze atitungamirire uye nokurwa pahondo dzedu. Samueri akanzwa mashoko ose aya evanhu uye akaarondedzera munzeve dzaJehovha. Zvino Jehovha vakati kuna Samueri, teerera hako kune izvi ravo uvagadzirire mambo. Zvino Samueri akati kuvarume veIsraeri, endai henyu mumwe nomumwe kune guta rake. Zvino kana ndikaedza kusarudza kubva pane izvi mangwanani ano, zvandingati musoro wenyaya kwemaminitsi mashoma anotevera, ndinoda kusarudza chidzidzo chekuti mambo akarambwa. Yakanga iri nguva iyo semunguva dzese yekuti vanhu havana kumbobvira vada kuti Mwari avatungamirire. Vanoda nzira yavo yeutungamiri. Uye nyaya iyi mangwana nano, uye kana mukaenda kumba kwenyu, zvingave zvakanaka kwamuri kuti muiverenge yose kusvika yapera. Yakanga iri nguva yemazuva aSamueri, munhu waMwari, muprofita. Uye anga ari murume akarurama uye murume akanaka, anokudzwa, anoremekedzwa, vechokwadi uye akavimbika kuvanhu, asingambovanyengera uye asingavaudze chimwe chinhu kunze kwezvanzi naJehovha yakananga. Asi vanhu vanga vasvika pane imwe nzvimbo yavaida kushandura chirongwa ichi.
They had looked upon the Philistines and the Amalekites.
Vakanga vatarisa vaFiristia nevaAmareki, vaAmori, vaHiti nedzimwe ndudzi dzepanyika.
And they had seen that they had kings that ruled.
Uye vakanga vaona kuti vaiva nemadzimambo aivatonga nekuvatungamira nekuvaratidza gwara uye nekurwa hondo dzavo nezvimwe zvakadaro.
And this seemed to be that Israel wanted to
Izvi zvaitaridzika sekuve izvo Israeri yaida kuzvifananidza nazvo semadzimambo aya uye sevanhu ava.
But it has never been in
Asi hazvina kumbova mune chero zera ripi zvaro chinangwa chamwari chevanhu vavo kuti vaite sevanhu vemunyika. Kana kutongwa kana kutungamirwa sevanhu vemunyika.
God's people is always has been
Vanhu vamwari senguva dzose vanga vari vanhu vakatsaurwa, vanhu vakasiyana, vakadanwa, vakapatsanurwa.
Are altogether different in their action, in their ways.
Vakasiyana zvachose pakuita kwavo munzira dzavo nemhando yemararamiro avo. Kune zvinhu zvevanhu vemunyika, nzara yavo yezvinhu nezvose zviri magadzirirwo avo zvagara zvichipesana nezvinhu zvinoshuvirwa nevanhu vemunyika. Zvino vanhu veIsraeri vakauya kuna Samueri vakati, zvino iwe wava kuchembera uye vanakomana vako havafambi munzira yako.
Because they wasn't true like Samuel, they were bribers and
Nekuti vaive vasina kutendeka saSamueri vaiita zvechoko muhomwe nevatori vemari. Zvino vakati kuna Samueri, vakomana vako havana kuita sewe, saka tinoda kuti ubude kunze uye uchitsvagire mambo.
And anoint him and make us a people like the rest of
Uye umuzodze uye utiite vanhu vakaita sevanhu vose vepanyika.
And Samuel tried to tell
Zino,
them that
Samuel akaedza kuvaudza kuti izvozvo zvainge zvisingashande. Akati, kana mukaita izvozvo, chinhu chekutanga munoziva, muchaona kuti achadana vanakomana venyu vese kubva kumba kwenyu. Ovaita masoja kuti vamhanye pamberi pengoro yake uye votakura nhumbi dzekurwa nadzo pamwe nemapfumo. Kwete izvozvo chete, asi achadana vanasikana venyu kuti vave vabiki vechingwa uye ovatora kubva kwamuri kuti vape chikafu kumauto. Uye akati, kunze kwezvese izvozvo, achatora mimwe mitero kubva kwamuri yegorosi renyu nemuhoro wenyu wese. Achaisa mutero pane zvese izvozvo kuti abhadhare zvimwe zvikwereti zvehurumende nezvimwe zvakadaro zvichafanira kubhadharwa. Akati, ndinofunga kuti muri zvachose kukanganisa. Asi kana vanhu vakati, asi tichiri kuda kufanana nevamwe vanhu vese. Pane chimwe chinhu pamusoro pevarume nevakadzi chekuti vanoshuvira kuva vakafanana mumwe nemumwe. Uye pakave nemunhu mumwe chete akamborarama panyika aive muenzaniso wedu. Uye aive uyo akatifira isu tose, Ishe nemuponesi wedu Jesu Kristu. Aiva muenzaniso wakakwana wezvatinofanira kuva nguva dzose, ari pabasa rababa uye achiita izvo zvakanaka. Uye zvisinei nekuti Samueri akaedza kunyengetedza vanhu zvakadini, vakaramba vachimutevera masikati neusiku. Tinoda mambo, tinoda murume, tinoda murume watinogona kuti uyu ndiye mutungamiri wedu. Uye izvozvo hazvina kumbobvira zvava kuda kwaMwari, hazvina kumbobvira zvava kuda kwaMwari, kana kuti hazvizombova kuda kwaMwari kwekuti munhu atonge mumwe. Mwari vanotonga pamusoro pevanhu. Mwari ndiwo mutongi wedu, mambo wedu. Uye zvakanyanya zvine njodzi yakanyanya nasi nekuda kwekuti munhu anoita seane pfungwa imwe cheteyo. Havaratidzike sevanokwanisa kunzwisisa kuti Mwari vachiri kutonga munhu pachinzvimbo chekuti munhu atonge mumwe munhu. Saka vakazvisarudzira murume ainzi Sauro, aive mwanakomana waKishi. Uye aive murume anoremekedzeka, murume anokudzwa. Asi aikodzera kuvanhu chaizvo izvo, nekuti aive nechimiro chemurume mukuru, murefu anokudzwa. Rugwaro rwakati aiva nemusoro nemafudzi akareba kupfuurira chero munhu ari muIsraeri. Aitaridzika samambo uye aiva nerunako pachiso, aiva akangwara uye murume asiri wemazuva ese. Zvino ndiyo mhando yemunhu uyo vanhu vanofarira kusarudza nhasi. Vanhu havaite sekunge vanogutsikana nenzira iyo Mwari vakagadza chechi yavo kuti itongwe uye nekutungamirirwa neMweya Mutsvene. Vanoda mumwe munhu, mumwe murume, rimwe sangano, imwe mhando yevanhu kuti vatungamirire chechi, zvekuti havakwanise kuzviwisira pachavo zvizere muruoko rwaMwari kuti vave vemweya, kuti vatungamirirwe neMweya Mutsvene. Vanoda kuti mumwe munhu kuti avaitire chitendero chavo, mumwe munhu anovaudza maitirwo azvo chaiwo uye nezvese pamusoro pazvo. Saka murume uyu airatidzika sekuenderana nechinzvimbo chacho chaizvo, nekuti aive murume akachenjera kwazvo. Uye zvakafanana zvakanyanya nanhasi. Tinoda kusarudza vanhu vakadaro zvakare kutonga machechi edu, kutonga chechi yaMwari. Hapana chandinofanira kutaura chichipesana nazvo, asi kungotaurawo hangu chimwe chinhu kuti hakusi, kwaive kusiri, uye hakuzombofa kwakava kuda kwaMwari kuti zvive zvakadaro. Mwari ndivo vanotonga vanhu vavo, kutonga munhu wega wega. Ipapo tinoona kuti mwanakomana uyu waKishi, murume mukuru nechimiro chake neake akaita seanokodzera kuvanhu, kuti nguo yake paari yaitaridzika kuva yakanakisa uye korona pamusoro wake iri kumusoro-soro kupfuura vamwe vanhu vose, paaifamba aizove chinhu chinokosha chaicho kuumambo hweIsraeri. Nekuti mamwe madzimambo aizenge emamwe marudzi aizofunga, tarisai murume akadini, kuti vaigona sei kunongedza mumwe wavo voti, tarisai pano ndimambo mukuru akadini watakawana, tarisai kuti murume mukuru akadini ari pamusoro pedu. Zvino zvinosuwisa kutaura, asi chokwadi chakadini nhasi nechechi. Vanoda kutaura kuti mufundisi wedu haasi murume ane pfungwa shoma. Murume mukuru. Vakapedza dzidzo kubva kuHartford kana chimwe chikoro chikuru cheBhaibheri. Vane madhigiri mana kubva munzvimbo yakati ikati, uye anozvisanganisa zvakanaka kwazvo pakati pevanhu. Zvese izvozvo zvingave zvakanaka uye zvine nzvimbo yazvo, asi nzira yaMwari yechechi yavo ndeyekutungamirirwa neMweya Mutsvene uye neMweya wavo. Asi vanofarira kutaura kuti tine sangano guru iri ratinopinda. Takatanga kumashure mumazuva ekare vakatanga kurivamba patakanga tiri vashoma, tingori vanhu vashoma shoma kwazvo uye riri diki. Uye zvino takura kusvika panzvimbo pokuti tave vevamwe masangano makurusa aripo. Tine zvikoro zvakanakisa uye vashumiri vakadzidza kwazvo. Tine vanhu vanopfeka zvakanyanyisa kunaka. Uye vanhu vane njere dzakatesva vemuguta vanopinda sangano redu. Uye tinopa rubatsiro uye tinoita mabasa akanaka uye nezvimwe zvose zvakadaro. Uye hapana zvachose Mwari vasatendere kuti nditaure izvi rimwe chete ndichipikisana nazvo. Nekuti zvose izvozvo zvakanaka. Asi zvakadaro hakusi kuda kwaMwari kuti munhu atonge mumwe munhu. Mwari vakatuma pazuva rePentecosti mweya mutsvene kutonga mumwoyo yevanhu uye nekutonga muupenyu hwake. Zvaiva zvisina kuitirwa kuti munhu atonge mumwe munhu. Asi tinoda kutaura izvozvo. Chinhu chikurusa patinogona kutaura kuti tiri vesangano rakakura kudai. Uri muKristu here? Ndiwo mawaniro andakaita chidzidzo ichi. Pandakanga ndiri kuchipatara, zvino ndaibvunza mumwe, uri muKristu here? Ndiriwe kune rakati rikati. Uri muKristu here? Ndiriwe kune rakati rikati. Zvino mukoti mudiki akauya kurutivi rwemubhedha pandainge ndichiverenga Bhaibheri. Uye aive mukoti mutsva panzvimbo ipapo. Uye akati, makadini? Akati, ndinotenda kuti ndimi mufundisi Branham vari pano kuongororwa muviri. Ndikati, ndini? Zvino akati, ndingakwizawo musana wenyu here kukuitai kuti munzwe zviri nani nemushonga? Uye ndikati, unogona hako kuzviita? Zvino paakanga achikwiza kumusana kwangu akati, muri wesangano rechechi ipi? Zvino ndakati, ndiri wesangano rakare sarakambovapo. Uye akati, isangano ripi iroro? Ndikati, ndeiro rakarongwa nyika isati yarongwa. Uye akati, chii, handitende kuti ndinoziva izvozvo. Akati, ndiri weimwe chechi, isangano iroro here? Ndikati, kwete mudzimai. Aingova mazana maviri emakore apfuura esangano iroro. Asi sangano iri rakatanga pakaimba nyeredzi dzemangwanani pamwe chete uye vanakomana vaMwari vakadanidzira nemufaro. Pavakaona kuuya kwemuponesi kuzodzikinura rudzi rwevanhu. Zvino akabva angomira kukwiza musana wangu. Zvino ndakanga ndakati kombamei zvishoma nenzira iyi kuti mudzimai wacho akwanise kukwiza. Uye aibva pedyo nekoridhoni zasi kuno. Takatanga kutaura. Zvino akati, changamire, ndakagara ndichitenda kuti kana Mwari vakambove Mwari, vachiri Mwari nhasi sezvavaive mumazuva ekare. Akati, kunyange chechi yangu ichizviramba zvachose, asi ndinotenda kuti izvozvo ichokwadi. Zvino ndakati, hausi kure neumambo hwaMwari chimhandara. Akati, kana vakambove mupodzi, havasi here mupodzi nazvino? Ndakati, ivo zvemazviro kwazvo vari hanzvadzi yangu. Asi munhu anoda kutonga nekutonga mumwe munhu, uye munhu anoda kuti munhu amutonge, haadi kuti Mwari vatonge. Saka mwanakomana waKishi uyu Sauro, riri iro zita rake, aingova mhinduro kune zvavakange vada, murume mukuru ane chiremerera. Uye aigona kungovatungamira kuhondo dzavo nezvimwe zvakadaro, asi zvakadaro yakanga isiri nzira yaMwari yekuita zvinhu. Mwari vaida muprofita wavo mutana akatendeka kuti avatungamirire uye ataure mashoko avo kwavari. Zvino nhasi muzera redu guru rechechi ratiri kurarama mariri, isu ndinofunga uye nekutenda izvi nemwoyo wangu wose kuti takaenda zvinopesana chaizvo neizvo Mwari vakatitemera kuti tiite. Mashoko ekupedzisira emuponesi wedu aive muna Mariko 16 akati, endai munyika yose muparidzire zvisikwa zvose evhangeri. Uyo anotenda uye akabhabhatidzwa achaponeswa. Uyo asingatendi achatongwa. Uye zviratidzo izvi zvichatevera avo vanotenda. Nezvita rangu vachadzinga madhimoni, vachataura nendimi itsva. Uye kana vakabata nyoka kana kunwa zvinhu zvinouraya zvaisazovakuvadza. Uye kana ivo vachaisa maoko avo pamusoro pavarwere vachapora. Hakuna munhu, hakuna mwanakomana waKishi kana mumwewo zvakare anogona kuburitsa izvozvo kunze kweutungamiri hwemweya mutsvene. Asi takaita zvikoro, takaita maseminari, uye takaita masangano kugutsa uye nekuratidzika senyika yose. Zvino mweya mutsvene waimbova mutungamiri munyika ino. Nyika ino yaisimbotongwa apo kumashure mune pavakanyora chiziviso cherusununguko. Zvino pakanga paine chimwezve chigaro chakagara ipapo. Hapana kana kadonhwe kekupokana mupfungwa dzangu asi kuti mwanakomana waMwari akagara patafura iyoyo. Nyika ino payakavambwa pahwaro hwerusununguko rwekunamata uye nerusununguko kuna vose uye nepahwaro hweshoko raMwari remunaziyenda nakuenda. Asi takasvibisa izvozvo. Zvematongerwo enyika takavhotera varume imomo pasi pekutenga nekutengesa nevimbiso dzenhema. Kusvikira nyika yedu nezvematongerwo enyika zvedu negutsa ruzhinji rwedu zvaora kwazvo kusvikira zvakavhengana necommunism nemhando dzose dzezvitevedzwa. Uye nguva zhinji tinodana mumisangano kuve nemunamato apo mubatanidzwa wedzinyika ukasangana uye ipapo kana kuita hurukuro. Uye mune imwe nguva huru, nguva pfupi yadarika, pakanga pasina kana nenguva imwe chete yakadanirwa munamato. Tichazogadzirisa sei kupesana pasina munamato? Ko, tingatarisira sei mune pasi rose kuita chero chinhu pasina utungamiri hwemweya mutsvene? Asi regai nditaure izvi nerudo uye nekuremekedza. Kunyika yedu uye nekumureza wayo uye nekunyika yawakamirira. Takaramba mutungamiri wedu mweya mutsvene. Uye kubudikidza nematongerwo enyika neuori, takaunza varume vane pfungwa dzakatsauka. Uye kana mukasatarisa, vari kuzoita imwe mhosho dzine rufu dzavati vakamboita izvozvi. Nemhaka yekuti vanhu vari kuda kuti vanhu vatonge. Zvatinoda muguta guru reUnited States ino semutungamiri wenyika, izvo zvatinoda muparamende, izvo zvatinoda mudzimba dzedu dzekutonga, varume vakatsaurira upenyu hwavo kuna Mwari uye vakazadzwa nemweya mutsvene uye vanotungamirirwa nekutungamira kwavo Mwari. Asi pachinzvimbo cheizvozvo tinosarudza varume vane njere, varume vane zvimiro zveumwari asi vachiramba simba raMwari. Varume vasingatendi kuti kuna Mwari uye dzimwe nguva vachitopfuura kuve saizvozvo, vatakaunza muzviyero zvedu zvematongerwo enyika zvenyika yedu. Kwete izvozvo chete, asi mumachechi edu. Machechi edu aora nekuda kwekuti isu mukusarudza vafudzi vedu kuti vatitungamire. Takaenda kumaseminari uye tikasarudza hofori huru panjere, varume vakateswa kwazvo mupfungwa, varume vane dzidzo uye vachizvisanganisa kwazvo pakati pevanhu. uye vari varume vakuru munharaunda izvo zvandisina chandingataura ndichipikisa. Varume vane moyo une mutsa munzira dzemafambiro avo, vanochenjerera munzira dzavo dzeupenyu uye nemazvibatiro avo avanoita pakati pevamwe varume uye nepakati pevanhu. Varume vakuru pamabasa avo, izvo zvandisingataure zvakaipa nezvavo. Mwari vasatendera kuti mweya wangu ungambove wakashata kudaro. Asi zvakadaro hazvisizvo Mwari vakatisarudzira. Utungamiri hwemweya mutsvene, Kristu mumwoyo wevanhu. Vazhinji vevarume ivavo vananyanjere vanomira papurupiti yedu vanoramba huvepo chaihwo hwemweya mutsvene. Vazhinji vavo vanoramba huvepo hwekupodza kwamwari nesimba remweya. Ndaiverenga chimwe chinyorwa nezuro ndinotenda kuti dzaive nevedzano dzezvinyorwa zvakachekwa mubepanhau kubva kuna Jack Cole, mushakabvu Jack Cole, uyo mumwe wavandakatendeutsa kuna Ishe Jesu. Aive murume weumhare mukuru muzuva rake, uye akadaidzwa kunobvunzwa zasi kuFlorida nekuda kwekukumbira mwana mudiki kuti abvise masimbi epamakumbo kubva pamakumbo ake. Uye agofamba achidarika nepapuratifomu. Zvino pakuita izvozvo mwana akafamba nepapuratifomu zvakanaka ndokudonha paakasvika kuna amai vake, zvose uri muteyo wemuvengi waKristu. Mudzimai uyu wechidiki nemurume wake vakaunza hama yedu mhare kumatare enyika. Zvinoapo chechi imwe neimwe yaifanira kunge yakamira nahama Jack. Apo munhu wese wemuchechi anoreva zita raJesu Kristu aifanira kunge akamira padivi rake neushingi. Munhu wese anodana pazita raIshe Jesu aifanira kunge akapfugama nemabvi avo mumunamato. Asi pachinzvimbo cheizvozvo, pamisoro yenhau yemumapepanhau, rimwe remasangano edu makuru rakati rakabatana maoko nevasingatendi kuti kuna Mwari kupa mhosva nekuisa mujeri hama Jack Cole. Ungazvifungidzire here kuti chechi inozvidaidza zita raKristu ingabatana maoko nevasingatendi kuti kuna Mwari kupa mhosva munhu ane umwari aiedza nemwoyo wake wese kumiririra Bhaibheri? Asi vakazviita. Zvino ipapo hama Gordon Lindsay ndivo vaivepo pakununura. Zvino mutongi asingatendi paakati murume uyu munyengeri nokuti akabvisa masimbi kubva pamwana uyo ndokumurega achifamba ega papuratifomu. Uye akati aive apodzwa. Zvino akanyepa uye akaita chimwe chinhu chinopesana nerayiro dzachiremba. Naizvozvo ane mhosva yekunyengedza yaari kupomerwa. Zvino vakoo vakasimuka ndokuti, changamire, ndinopikisa chirevo ichocho. Mwari vakapodza mukomana. Zvino mutongi akati, ndichabvunza chero munhu ari mudare rino kana chirevo ichocho chichigona kuva chokwadi chokuti Mwari vakagona kupodza mukomana uyo kune rimwe divi repuratifomu uye ndokumurega kuti arware kune rimwe divi. Kana chirevo ichocho chikakwanisa kuratidzwa neBhaibheri, ipapo ndinoti vakova nekodzero yechirevo chavo. Zvino mumwe mushumiri akasimudza ruoko rwake uye akati, vanoremekedzwa changamire, ndingazvitaura here? Zvino mutongi akati, taura hako. Zvino mushumiri akamira netsoka dzake akati, umwe usiku pagungwa raive nemasaisai apo chikepe chidiki chakange chave kuda kunyura. Tariro dzose dzekuponeswa dzakange dzapera. Vakaona Jesu mwanakomana wamwari achiuya achifamba nepamusoro pemvura. Zvino mumwe wevaapostori ainzi Peturo akati, kana muri imi shendirairei ndiuye kwamuri nepamusoro pemvura. Zvino akati, Ishe vakati kumaapostora Peturo, huya. Zvino akabuda kunze kwechikepe changamire. Achifamba zvakangonaka sezvaitawo Jesu achifamba nepamusoro pemvura. Asi paakatya, akatanga kunyura asati asvika kuna Jesu. Mutongi akati, nyaya yacho yapera. Tinoda utungamiri hwemweya mutsvene. Kwete varume vane njere dzakatesva. Sauro mwanakomana waKishi akazobva aitwa mutungamiri wevanhu. Zvino akatora varume zviuru zviviri. Zvino Jonatani ndokutora chiuru. Zvino Jonatani akaenda kwaive neboka revarwi akanouraya boka revaAmoni. VaAmoni waro, uye paakanga avauraya, Sauro akaridza hwamanda.
Saul has done.
Akati, munoona kazvaitwa naSauro. Akatanga kuzvitutumadza.
Just as soon as a man gets to be some great doctor of divinity.
Munguva iyoyo apo munhu anosvika pakuve mumwe chiremba weBhaibheri mukuru. Kana kuwana chimwe chinhu chidiki kuseri kwezita rake. Anova potse potse muziva zvose.
God's man or humble man.
Vanhurume vamwari varume vakaninipa. Vanhu vamwari vanhu vakaninipa. Ukaona mumwe munhu anoti akagamuchira mweya mutsvene, otanga kuzvipatsanura tingati asina kutenda kwacho, achifamba kwese kwese achiedza kuva chimwe chinhu chaasiri. Chingorangarira, haana kugamuchira Ishe Jesu.
Then we find
tinobva taona kuti muvengi akapinda uye akanga ari kuzopinda muboka diki revanhu vamwari uye aive ari kuzodzura ziso rekurudyi remurume wese. Ndizvo zvinogara zvichiedza kuitwa nemuvengi, kudzura maziso ese kana achigona kuitira kuti vanhu vasaone zvavari kuita. Ndizvo zvinoedza kuitwa naSatani nhasi kumuKristu wese. Kudzura kuona kwake kwepamweya, kuti agone chete kutevera pfungwa yeuchenjeri hwezvinhu uye kwete pfungwa yemweya mutsvene uchimutungamirira. Saka ipapo pavakaita izvozvo, kukundwa kukuru pakwakauya, ndokubva Sauro atema-tema nzombe mbiri huru ndokudzitumira kuvanhu vese. Uye ndinoshuvira kuti dai maicherechedza pano. Apo Sauro paakatumira zvidimbu zvenzombe kune Israeri yese ndokuti, regai murume wese asingatevere Samueri naSauro, ngave nzombe iyi ave seiyi. Munoona here kunyengera kwacho achiedza kuzvibatanidza nemunhu wamwari. Kuti zvaisava chiKristu zvakadini. Kutya kwevanhu kwaiva nekuda kwaSamueri. Asi Sauro akaita kuti vese vamutevere nekuti vanhu vaitya Samueri. Ngavauye vachitevera Samueri naSauro. Uye kangani nhasi patakazvinzwa. Tiri chechi huru, tiri chechi ya Kristo, tiri chechi ya Mwari, tiri vana ningi ningi. Zvinoita kuti vanhu vave nekutya uye vafunge kuti ipapo ndipo chaipo pari kushanda Mwari. Uye havadi utungamiri hwemweya mutsvene. Vanotosva havo vatevera varume vakadaro nekuti vanofarira kurarama upenyu hwavo pachavo. Vanoda kutenda zvavanoda kutenda. munoona here mweya mutsvene ndiwo mutongi wedu mwari havana kumbobvira vakatipa papa kana mubhishopi kana chero munhu kuti ave mutongi
mweya
mutsvene munhu wamwari ari muchimiro chemweya mutsvene ndiwo mutongi wedu nemutungamiri wedu zvino sei zvakadaro ndapota muregererewo chirevo chino chisina ruremekedzo uye chisina ruremekedzo zvakanyanyisa handireve kuti chive chakaipa ndinochitaura kubva murudo asi mweya mutsvene unoti hazvina kunaka kuti madzimai edu vadimbure vhudzi ravo uye hazvina kunaka kuti madzimai edu apfeke zvikabudura zvidiki nemidhebhe uye kugadzira miromo yavo nekumeso nepeni mweya mutsvene unoti hazvina kunaka asi tinoda kuti vanhu vatitaurire kuti zvakanaka chero chete tichitevera ini nasamueri vanoda kurarama mumazuva matanhatu nechero nzira yavanoda woenda kuchechi musi wesvondo mangwanani uye mudzidzi nyanjere akanaka akapedza kudzidza pakoreji ane madhigiri mazhinji anogona kutaura kwavari kamharidzo kadiki kanozonyamboshoma makari dzinofadza nzeve dzavo uye zvovaita kuti vavaraidzwe serimwe bhaisikopo kana chirongwa chepaterevhizheni oita kamunamato kadiki kwavari ovatumira kumba neyakaita sechengetedzo yekuzvigutsa yekuti vaita chinamato chavo hakusi kuda kwemweya mutsvene mweya mutsvene unoda kuti iwe uraramo zvine umwari mazuva ese muvhiki uye neusiku hwega hwega uchizvipatsanura kubva kuzvinhu zvemunyika asi chechi haidi izvozvo vanoda mumwe murume anogona kududzira bhaibheri nenzira yavanoda kurinzwa havamboteereri kuizwi remweya mutsvene richitaura kubudikidza nebhaibheri vazhinji vavo vanoda kuti mazuva ezvishamiso akapfuura ndizvo zvinofadza vanhu vanoda kuti hakuna rubhabhatidzo rwemweya mutsvene vanhu havadi kuita maitiro akasiyana nemaitiro anoitwa nenyika yose havadi kupinda mumugwagwa uye vonge vakaita kuti kumeso kwavo kunge kwakagezwa uye nevarume vaine zviso zvakachena uye vasina midzanga yefodya mumiromo yavo nendudu nezvikwepa nezvinhu zvinoitwa nevarume uye vakadzi vanoda kuti vhudzi ravo richekwe kuita pfupi chaizvo uye vakapfeka tumadhirezi tudiki uye nekuratidza zvimiro zvavo nezvinhu zvavanoda vanoda varume vanovaudza kuti zvakanaka zvino humwe usiku akauya mumwe murume kuzondiudza nekuda kwekuti ndakanga ndaparidza ndichipesana nezvakadaro kuti sangano guru anenge mashanu awo vakati tichasiya hama Branham uye tosava nechimwezve chekuzoita navo zvichareva kuti muchadzosa matepi iwayo zvakare uye mokumbira ruregerero nokuda kwawo kana kuti isu tichakusiyai ndakati ndichamira neshoko ramwari kana zvikanditorera zvese zviri muupenyu hwangu ndichagara neshoko uye ini vakati zvakanaka haufaniri here kudzora zvakare tepi yakati ndikati handisati ndamboparidza chero chinhu muupenyu hwangu chandakanyara nacho handidzosi zvakare matepi kana marekodhi ndinogara nezvinotaurwa nemweya mutsvene zvandinorarama nazvo uye nekufa nazvo kwete kuedza kutaura nezvangu zvino asi ndiri kungoedza kukupai mufananidzo wezviri kuitika kuitira kuti muone uye munzwisise ndevanhu vanoda kutungamirirwa nevanhu vakanga vasingadi Samueri ipapo vasati vazodza Samueri kuve mambo kana kuti Sauro mambo ndiregererei iwo Samueri akauya kwavari zvakare Zvino ndichataura nemataurirwo seayo aizozvitaura nhasi. Munogona kuzviverenga akati, chii chiri kunetsa kuti Mwari vave mambo wenyu? Handiti isu hationi Mwari. Handiti ndiri mumiririri wavo. Samueri akati, pane pandakambokuudzai here chimwe chinhu chisicho? Ndakamboprofita here chero chinhu chisina kuitika sekutaura kwandakaita kuti chichaitika? Handina kukuudzai here shoko raShe? Uye ndichakubvunzai izvi, ndakambouya kwamuri here ndikakumbira chero hayo mari yenyu? Ndakambotora here chero chimwe chinhu kubva kwamuri? Ndakambokuunzirai here chero chinhu kunze kwezvanzi naJehovha yakananga? Uye Mwari vakazvisimbisa nguva dzese kuti chaive chokwadi. Uye vakatumira dutu guru nemvura inonaya. Munoziva rugwaro rwacho imi ipapo chaipo. Kuratidza kuti Samueri aive muromo waMwari. Uye sezvo Samueri akanyatsomiririra nhasi Mweya Mutsvene. Mweya Mutsvene ndiwo muromo waMwari unotaura chaizvoizvo zvinotaurwa neBhaibheri. Unotenda zvacho zvakataurwa neBhaibheri uye usingazotsauke kubva kwariri nepadiki zvapo. Asi vaida mumwe munhu aigona kuvaudza zvakasiyana. Zvino vanhu havaigona kutaura kuti chiprofita chaSamueri chakanga chisina kukwana. Vakapindura vakati, Samueri, zvese zvawakataura muzita raShe Ishe vakaita kuti zviitike sekungozvitaura kwawakaita. Hapana kana mhosvo imwe. Hauna kumbobvira wakauya kwatiri ukatikumbirira mari yedu. Wakazviraramisa wega. Hauna kumbobvira wakatikumbira kukuitira chero chinhu chikuru chinoshamisa. Wakavimba muna Mwari wako uye akakununura kubva kuzvinhu zvose. Uye mashoko ako ndeechokwadi. Zvese zvawakataura muzita raShe zvakava sezvawakangotaura. Asi zvakadaro, tinoda mambo. Munoona here kunyonganisa kwacho? Munokwanisa here kuona unyengeri hwadhiabhori hunogona kushanda pamunhu? Panzvimbo yekuti murume kana mudzimai azvipire Mweya Mutsvene nekuteerera kune zviri zvanzi naJehovha, kuitira upenyu hwakachena hunhu husina kusvibiswa, kuitira upenyu hwakasiyana vanhu vakasiyana, rudzi rutsvene vanhu vanoita zvisinganzwisisike. Vangatoda kufambidzana nenyika, woita senyika, woenda kune imwe chechi inoti zvakanaka, ingoita sekudaro uye wopfuurira mberi. Muri kuona here zvazviri? Vanoti hakuna chinhu chakadaro chinonzi kupodzwa. Rubhabhatidzo rweMweya Mutsvene rwaive icho chakangomisa chechi. Nemamwe mashoko, ipapo Mwari vakatora varume, vakatora Mweya Mutsvene kubva muchechi. Ndokurega sangano richivaka. Kwete, kwete, hakuna chinhu chakadaro. Mweya Mutsvene, shoko rezvokwadi, raifanira kukutungamirira kusvikira Jesu auya. Asi ndiyo nzira yazva zvakaenda. Sauro akatanga kutonga. Iye mukuru akawana kuteverwa kukuru. Aive nezvombo zvakanaka. Aiva nevaimbi, akanga aine nhoo, uye aiva nemapfumo. Aiva akapfuura mamwe marudzi ose. Uye akavapinza mugutsa ruzhinji rakanga rakapfuura chero chinhu icho chakambonzwika nemunhu upi zvake. Uye ndizvo chaizvo zvakaitwa nemasangano nemachechi edu nhasi. Tine zvivakwa zvemachechi zvikurusa pasi rose. Tine vanhu vanopfeka zvakanakisa pasi rose. Tine dzidzo dzepamusoro-soro dzingaunzwe. Sevarume vaSauro vakadzidziswa, vaigona kutora pfumo iroro uye vaigona kurifambisa nekurishandisa kusvikira marudzi akavatya. Vaive vanhu vakadzidziswa. nezvese. Asi rimwe zuva pakauya nguva yekuti pakave nemupikisi akabuda. Uye zvikavavhudutsa. Hondo yose vaIsraeri kusvikira vakamira vachidedera vari mushangu dzavo. Goriati akavapikisa. Kana Mwari wenyu ari izvo zvamunoti ndizvo zvaari, ndini makanyatsodzidziswa zvepamusoro. Uye akavapikisa. Havana kuziva zvekuita. Nhumbi dzavo dzekurwa nadzo dzakanaka dzakakwenenzverwa dzaisashanda. Mapfumo avo aisashanda. Paive nechimwe chinhu chavaive vasati vanzwa nezvacho kumashure chaiitika. Uye neruremekedzo rwese nerukudzo rune umwari norukudzo neruremekedzo nerudo nekuyanana kwechikristu ndinotaura izvi. Ndakaverenga rimwe zuva mubepa rekuAfrica uko kwekuti mwanakomana wedu waKishi, mupikisi wedu anomiririra kuvhangera, paakapikiswa nemumahobedi Billy Graham, akati kana Mwari wako ari Mwari, ngaapodze vanorwara sezvaakareva kuti aizoita. Zvino mwanakomana waKishi pamwe nehondo yese vakazvinyararidza ndokubuda munyika vakundwa. Zvinonyadzisa. Mwari wedu ndiMwari. Tine machechi edu akanaka. Tine kuvhangera kwedu kwakanaka. Tine vaimbi vedu vanobhadharwa. Tine makwaya akanakisa. Zviruvi zvakakwiririsa munyika. Tine varume vakanakisisa. Imwe yemari akawandisisa. Tine vananyanjere. Tine dzidziso yebhaibheri yakarongeka. Tinogona kuiparidza. Tinogona kuitaura. Tinogona kuvhangera nekuunza vanhu mukati uye nekuita mamiriyoni gore rega rega revanotendeuka vachipinda muchechi. Vaimbi vedu vanobhadharwa. Vhangeri redu renjere havazive kusangana nekupikisa kwakadai. Havana chavanoziva nezvazvo. Havana chavanoziva nezvesimba ravo rekupodza, zverubhabhatidzo romweya mutsvene, zvesimba rinokwanisa kutora munhu angosara ari mumvura ari kufa nekenza romusunungura. Havana chavanoziva nezvazvo. Havana kumbodzidziswa mumunda wokuvhangera sezvaiva Sauro neboka rake rakagadzirwa nevanhu. Asi regai nditi kuvanhu vaMwari nekwamuri vana kuti muzive kuti Mwari haambokusiyei musina chapupu. Asingazive kuna Sauro. Sauro haana chaiziva nezvazvo. Asi Mwari vaiva naDhavhidhi mudiki uko seri kwechikomo pane imwe nzvimbo. Akanga asiri kupa makwai chikafu chemasora echinamato. Akanga achatungamirira padivi remvura dzakanyarara uye mafuro manyoro. Aiva nehanya nemakwai ababa vake. Uye kana chimwe chinhu chikamhanyira mukati muvengi kuti abate rimwe remakwai ababa vake, aiziva simba raMwari rekudzikinura hwai iyoyo. Mwari vachiri naDhavhidhi pane imwe nzvimbo. Anoziva zvazvinoreva kununura imwe yehwai dzaMwari nesimba raMwari. Achiri kuziva zvese nezvazvo. Akanga avimba hapana chaaiziva nezvenhumbi dzekurwa nadzo dzaSauro, kana iyewo aisada chero imwe yadzo. Akanga asingadi chero rimwe remasangano avo. Akanga asingadi nhumbi dzokurwa nadzo dzekare paari. Akati handina chandinoziva nezvadzo. Asi regai ndiende musimba randinoziva. Akanga apa chikafu kumakwai ababa vake. Akanga achengeta mafuro. Akanga adzipa mhando chaiyo yechikafu. Uye dzakararama. Uye dzikagwinya. Muno angararame ne chingwa chete asi neshoko rimwe nerimwe rinobuda kubva mumuromo waMwari munhu achararama. Mufudzi wechokwadi anodzipa zvekudya. Jesu Kristu mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi. Zvino kana muvengi akabvuta imwe murwere anoziva simba raMwari. Tarisai Dhavhidhi mudiki akamira ipapo. Akati muchinda uyo murwi kubva pakuzvarwa kwake. Uye kubva paujaya hwake haana chimwe chinhu chaakaziva kunze kwepfumo nenhumbi dzokurwa nadzo. Akanyatsodzidziswa mudzidzi weBhaibheri. Uye iwo hapana chaunoziva nezvazvo. Akati ichokwadi changamire. Hapana chandinoziva nezvedzidziso yake Bhaibheri. Asi pane chinhu chimwe chete chandinoziva kuti apo muvengi paakauya kuzotora rimwe remakwai ababa vangu, ndakaenda nesimba raMwari. Ndakaridudura. Ndakaridzosa rakachengeteka kuutano hwakanaka zvakare. Ndakaridzosa kumafuro ane bvute, manyoro nemvura dzakadzikama. Uye Mwari vakaisa shumba mumaoko angu ndikaiuraya payakatora rimwe remakwayana. Uye vakandiita kuti ndiuraye chitsere. Saka Mwari vekudenga vachaenda neni. Ndiuraya muFiristia uyu asina kudzingiswa. Tinoda utungamiri hwemweya mutsvene. Handizivi mazuva angu. Hapana anoziva. Mamwe mangwanani ndaive ndakarara pamubhedha wangu. Uye ndaive ndainge ndamborara, zvino ndakarota kuti Joseph airwara. Zvino ndakanga ndamutakura kuti ndimunamatire. Zvino pandakamuka ndakanga ndakakanganisika zvakanyanya. Ndakati, saka pamwe Joseph acharwara. Zvino ndakatarisa paifamba pamberi pangu mumumvuri mudiki wakasviba. Ungaita weruvara rwebhurauni. Uye waiita sekunge aive ini. Zvino ndakautarisa. Uye uyo aiuya kumashure kwawo aive mumwe munhu muchena. Zvino aiva iye. Ndakatarisa kumudzimai wangu kuti ndione kana aiva akamuka kuti ndimuratidze kana aigona kuona chiratidzo. Asi aiva akarara. Ndakati, oh, ndine urombo Ishe. Asi ndiwo waiva upenyu hwangu. Maitofanira kundisunda kune zvese zvandakaita. Nguva dzose paiitika chero chinhu hacho, ndaifunga kuti aive ari ini muri kuzviita. Zvino ndinoona kuti aive Satani aiedza kundibvisa pazviri. Ndikati, dai makwanisa bedzi kunditungamirira. Uye pandakatarisa, ndakaona uso hwakanakisisa hwandati ndamboona pamurume. Aive pamberi pangu akatarisa kumashure. Akasimudza ruoko rwake ndokubata rwangu. Ndokutanga kufamba nenzira iyi. Chiratidzo chikandisiya. Svondo yapfuura mangwanani. Ndakanga ndakurumidza kumuka. Wakanga uri mugovera chiratidzo ichi. Ne, ndakagara ndichinetseka. Ndaigara ndichifunga nezvekufa izvo. Ini zvandave nemakumi mashanu. Iyo nguva yangu haizi. Handina kufunga kuti yaive yakarebesa kwazvo. Zvino ndakanetseka kuti ndaizova ndakaita sei mutiofani iyoyo. Mutumbi wokudenga. Zvingave here kuti ndaizoona shamwari dzangu dzinokosha uye tongoti kamwe kamhute kadiki kachena kachipfuura zvinondoti havo hama Nevho vachienda. Kana kuti vaisakwanisa kuti mhoro yehama Branham, zvino Jesu paanouya, ipapo ndichazove munhu zvakare. Ndaiwanzofunga izvozvo. Ndakanga ndichirota kuti ndanga ndiri kunze kumadokero. Zvino ndichiuya ndichidzika zasi nemunzvimbo yebundo reuswa. Zvino mudzimai wangu aiva neni, uye takange tamhenge tichiredza hove yemuraraungu. Zvino ndakamira uye ndikavhura suo. Zvino matenga aiva akanaka kwazvo. Haana kutaridzika sezvaanoita pamusoro pemupata kuno. Aive bhuruu nemakore machena akanaka. Zvino ndakati kumudzimai wangu. Ndakati, taifanira kunge takambove kunze kuno kare kare mudiwa. Akati, nekuda kwevana tingadai takadaro Billy. Ndikati, ndizvo. Zvino ndakapepuka. Ndakafunga, ndiri kurota zvakanyanya hameno kuti sei. Zvino ndakatarisa pasi, akanga akarara pedyo neni. Zvino ndakasimudza mutsago wangu, sevazhinji venyu vanhu makazviitawo. Ndokuisa musoro wangu pa headboard yemubhedha, ndokuisa maoko angu kumashure kwangu. Zvino ndakanga ndakarara ipapo seizvi zvinondikati. Saka handingozivi kuti zvichava zvakadii rimwe divi. Ndatova nemakumi mashanu uye handisati ndaita chinhu nazvino. Dai ndaigona kungoita chimwe chinhu kubatsira Ishe. Nekuti ndinoziva kuti handizove munhu anofa. Hafu yenguva yangu yapera, sokudaro. Kana kudarika hafu. Kana ndikararama kuva mukweguru sevanhu vekwangu, kunyange hazvo hafu yenguva yangu yapera. Zvino ndakatarisa tarisa, uye ndakanga ndakarara ipapo, ndichigadzirira kumuka. Dzakange dzava kusvika 7 o'clock, ndikati, ndinofunga kuti ndichadzika zasi kuchechi mangwanani ano. Kana ndakashoshoma, ndinoda kunzwa hama Nevho vachiparidza. Saka ndakati, wakamuka here mudiwa? Zvino aiva akarara zvakanyatsodzama. Zvino, handidi kuti mupotse izvi. Zvakandishandura. Handikwanise kuva hama Branham vamwe chete vandaive. Zvino ndakatarisa. Uye ndakanzwa chimwe chinhu chakaramba chichiti, uri kungotanga, shingaira muhondo. Chingoramba uchishingaira. Ndakazunguza musoro wangu kwechinguvana. Ndakafunga. Ameno pamwe ndirikungofunga seizvi. Munoziva munhu anogona kuwana dzimwe fungidziro. Zvino ndakati, pamwe ndinenge ndangofungidzira izvozvo. Rakati, shingaira muhondo. Ramba uchienda, ramba uchienda. Ndikati, pamwe ndazvitaura. Zvino ndakaisa miromo yangu pakati pemazino angu. Ndokuisa ruoko rwangu pamuromo wangu. Hapo rakauya zvakare. Ndokuti, chingoramba uchishingaira dai waiziva chete zvaive kumagumo enzira. Uye zvaita sekunge ndainzwa Graham Snelling kana mumwe munhu akaimba rwiyo rwuya sekudai. Vanorwimba pano ana mei nemimi mose. Ndiri kusuwa kumba uye ndakaremerwa. Uye ndinoda kuona Jesu. Ndinoda kunzwa mabhero aya anotapira epachiteshi chengarava achirira. Zvaizojekesa nzira yangu uye zvaizonyangaditsa kutya kwese. Ishe, regai nditarire seri kwechidzitiro chenguva. Makachinzwa chichiimbwa pano pachechi. Zvino ndakanzwa chimwe chinhu chichiti, ungada here kungoona seri kwechidzitiro? Ndakati zvingazondibatsira zvakanyanya. Zvino ndakatarisa muchinguvana ini kufema kumwe chete ndakanga ndauya munzvimbo diki yakarereka. Ndakatarisa kumashure zvino hapo pandaiva ndakarara pamubhedha. Zvino ndikati ichi chinhu chinoshamisa. Zvino handizodi kuti mudzokorore izvi. Izvi zviri pamberi pechechi yangu kana kuti makwai angu andiri kufudza. Ameno kuti zvaive ndaive mutumbi uno kana kunze. Ameno kuti kwaive kushandurwa. Kwakanga kusina kuita sechiratidzo chero hacho chandakambove nacho. Ndaigona kutarisa ikoko uye ndaigona kutarisa pano. Zvino pandakasvika kunzvimbo diki iyoyo, handina kumboona vanhu vakawanda kudaro vachiuya vachimhanya. Vachidanidzira, oh, hama yedu inokosha. Zvino ndakatarisa. Uye vakadzi vechidiki kuda vangangove mumazera ekwekutanga kwemakumi maviri. Gumi nemasere kusvika makumi maviri. Vaindimbundira nemaoko avo vachidanidzira, hama yedu inokosha. Yepano ndokuuya varume vechidiki mukubwinya kweujaya. Uye maziso avo achipenya uye achitaridzika senyeredzi pausiku hwakasviba. Mazino avo akachena separera. Uye vaidanidzira nekundibata zvakasimba. Uye vachidanidzira, oh, hama yedu inokosha. Zvino ndakamira uye ndakatarisa. Zvino ndakange ndava wechidiki. Ndakatarisa kumashure kumutumbi wangu wakare wakarara ipapo nemaoko angu ari kumashure kwemusoro wangu. Zvino ndakati handisi kunzwisisa izvi. Zvino madzimai echidiki aya achindimbundira nemaoko avo. Zvino ndinoziva kuti ino iungano yakasangana. Uye ndinotaura izvi mukutapira uye nemuunyoro hwemweya. Varume haugone kuisa ruoko rwako kumbundira vakadzi pasina manzwiro emunhu. Asa akanga asiko ikoko. Kwakanga kusina zuro kana mangwana. Vakanga vasinga neti, vakanga vari. Handina kumboona vakadzi vakanaka kudaro muupenyu hwangu hwese. Vakanga vaine bvudzi rakadzika zasi kusvika muchiuno chavo, masiketi marefu kusvika kutsoka dzavo. Uye vaingondibudira. Kwakanga kusiri kumbudira sekunge kunyange hanzvadzi yangu chaiyo yakagara apo painga ndimbundira. Vakanga vasiri kunditsvoda uye ndakanga ndisiri kuvatsvoda. Chaive chimwe chinhu icho. Ini handinawo mazwi, handina mashoko ekutaura. Kukwana hakwaigona kuzvibata. Runako rwepamusoro-soro harwaitombokubata kana. Chaive chimwe chinhu chandisina kumbobvira. Unotongofanira kuvako. Zvino ndakatarisa necheuku necheuko, zvino vaiuya muzviuru. Uye ndakati, handisi kunzwisisa izvi. Ndikati, saka ivo. Zvino, hepanoi hope ndokuuya. Ndiyaive mudzimai wangu wekutanga. Akamhanya uye haana kumboti murume wangu. Akati, hama yangu inokosha. Zvino paakandimbundira. Paive nemumwe mudzimai aive akamira ipapo uye akanga andimbundira uyezve hope akabva amubundira mudzimai uyu. Uye mumwe nemumwe, zvino ndakafunga. Izvi zvinofanirwa kunge zviri chimwe chinhu chakasiyana. Hazvigone kudaro. Pane chimwe chinhu. Ndakafunga, ndingazomboda here kudzokera kuchitunha chiya chakare zvakare. Ndakatarisa-tarisa zvino ndakafunga, chiichi? Uye ndakatarisa zvakanaka chaizvo. Uye ndakati ini, ini handikwanise kunzwisisa izvi. Asi hope aiita sekunge muenzi anoremekedzwa. Akanga asina kusiyana, asi akangoita semuenzi anoremekedzwa. Zvino ndakanzwa izwi ipapo rakataura kwandiri, raiva mukamuri rikati, izvi ndizvo zvawakaparidza zvakanga zviri Mweya Mutsvene. Urwu ndirwo rudo rwakakwana uye hapana chinogona kupinda kuno chisina irwo. Ndatonyanya kutsunga mwoyo zvakapfuurira muupenyu hwangu kuti zvinotora rudo rwakakwana kupinda ikoko. Kwaive kusina godo, kwakanga kusina kuneta, kwakanga kusina rufu, urwere hwaigona ikoko, ufa hakugoni kumbokuita kuti uchembere. Uye vakanga vasingakwanisi kuchema, waingova mufaro mumwe chete. Hama yangu inokosha. Zvino vakandisimudza kumusoro ndokundigadzika panzvimbo huru yakakwirira. Ndakafunga, handisi kurota, ndiri kutarisa kumashure kune mutumbi wangu wakarara zasi apa pambhedha. Zvino vakandigadzika kumusoro ikoko, zvino ndikati, handifanire kugara kumusoro kuno. Zvino hepano ndokuya vakadzi nevarume kubva kumativi ese, vachingori mukubwinya kwavo kwehudiki vachidanidzira. Zvino mukadzi mumwe aive akamira ipapo ndokudanidzira. Hama yangu inokosha. Tinofara kwazvo kukuonai kuno. Ndakati handisi kunzwisisa izvi. Zvino izvi riya raitaura kubva kumusoro kwangu rakati, unoziva zvakanyorwa mubhaibheri kuti vaprofita vakaunganidzwa pamwe chete nevanhu vavo. Ndikati, hongu, ndinozvirangarira mumagwaro. Rikati, saka apa ndipo pauchazoungana nevanhu vako. Ndikati, ipapo ivo vanozoyevema zviro kwazvo, uye ndinogona kuvanzwa nokubata. Hongu. Ndikati, asi kune mamiriyoni, hakuna vekwaBranham vakawanda kudaro. Zvino izwi riya rakati, havasi vekwaBranham. Avo ndeavo vako vawakatendeutsa. Ndeavo vawakatungamira kuna She. Ndokuti vamwe vemadzimai ipapo vanofunga kuti vakanaka kwazvo vaive vakapfuura makore makumi mapfumbamwe ekuberekwa pavakavatungamira kuna She. Ndosaka vari kudanidzira kuti hama yedu inokosha. Zvino vakadanidzira vose pamwe chete vakati, dai musina kunge makaenda, tingadai tisiri pano. Ndakatarisa-tarisa ndakafunga, zvino handisi kuzvinzwisisa. Ndakati, Jesu aripi? Ndinoda kumuona zvakanyanya. Vakati, zvino ari pamusoro zvishoma chete kumusoro chaiko necheuko. Vakati, rimwe zuva achauya kwamuri, maona. Ndokuti, wakatumwa semutungamiriri, uye Mwari vachauya. Zvino kana vadaro, vachakutongai zvinoenderana nezvamakadzidzisa kutanga. Kuti vanopinda here kana kuti kwete. Tichapinda maererano nedzidziso yenyu. Ndikati, ndinofara zvikuru. Ko Paulo anofanira kumira sekudai here? Ko Petro anofanira kumira sekudai here? Hongu. Ndakati saka ndakaparidza shoko rega rega ravakaparidza. Handina kumbotsauka kubva pariri rimwe divi kuenda kune rimwe. Pavakabhabhatidza muzita raJesu Kristu neniwo ndakazviita. Pavakadzidzisa rubhabhatidzo remweya mutsvene neniwo ndakazviita. Chero chipi chavakadzidzisa neniwo ndakazviitawo zvakare. Zvino vanhu ivava vakadanidzira nokuti tinozviziva izvozvo uye tinoziva kuti tiri kuenda nemi rimwe zuva kudzokera panyika. Vakati, Jesu achauya uye imi muchatongwa maererano neshoko ramakatiparidzira.
If you are accepted
uyezve kana mukagamuchirwa panguva iyoyo izvo zvamuchazova vakati muchazotiunza kwaari semikombe yenyu yeshumiro yenyu vakati muchatitungamirira kwaari uye tose pamwe chete tichadzokera panyika kunogara nekusingaperi ndakati ndinofanira kudzokera zvino here hongu asi ramba uchishingaira Zvino ndakatarisa uye ndaigona kuona vanhu kure kwandaingokwanisa kuona vachiri kuuya vachida kundimbundira vachidanidzira hama yedu inokosha ipapo pakare izwi rakati vose vawakamboda uye nevose vakambokuda mwari vakakupa kuno zvino ndakatarisa zvino epano imbwa yangu yakare ndokuuya yakauyapo ichifamba epano ibhiza rangu ndokuuya ndokuisa musoro waro pafudzi rangu ndokuita ruzha ndokuti vose vawakamboda uye nevose vakambokuda
God has given them into your
mwari vavaisa muruoko rwako kuburikidza neshumiro yako
And I felt myself moved from that.
Zvino ndakazvinzwa ndichibva kunzvimbo yakanaka iyoyo. Ndakatarisa tarisa. Ndikati wakamuka here mudiwa? Akanga achiri akarara. Zvino ndakafunga, "Oh Mwari, oh ndibatsirei oh Mwari. Musambofa makandirega ndichirerutsa neshoko rimwe chete. Regai ndigare ndakatwasuka pashoko iroro uye ndoriparidza. Handina basa nezvinouya kana kuenda zvinoitwa nechero munhu upi zvake. Vangane ana Sauro vevanakomana vaKishi vanosimuka, vangane avawo kana vamwewo. Ndiregei ishe ndishingairire nzvimbo iyoyo. Kutya rufu kwese. Ndinotaura izvi nebhaibheri rangu pamberi pangu mangwanani ano. Ndine mukomana mudiki apa ane makore mana ekuberekwa ekurera. Ndine musikana ane makore mapfumbamwe ekuberekwa. Nemumwe ari pazera rekuyaruka wandinotenda nokuda kwake akatendeukira kunzira yashe. Mwari tai kuti ndirarame kuvakudza mukurayira kwamwari. Uye pamusoro pazvo, nyika yose inoita seiri kudanidzira kwandiri. Vakadzi nevarume vane makore makumi mapfumbamwe ekuberekwa nemhando dzose. Dai musina kunge makaenda tingadai tisiri pano. Uye Mwari regai ndishingaire muhondo. Asi kana zvikasvika pakufa, handina kana kusuwa. Unenge uri mufaro, anenge ari mafaro kupinda kubva mukuora uku nekunyadziswa. Dai ndaigona kugadzira kumusoro uko mamaira zana remabhiriyoni kukwira mudenga. Chinhu chine mativi mana akaenzana zvino, ndirwo rudo rwakakwana. Nhano imwe neimwe yenzira iyi, runotetepa. Dzamara tasvika zasi apo patiri zvino.
It would be just merely a
Ruenge rwangove mumvuri wekuora chinhu chidiki ichocho chatinogona kunzwa matiri uye nekunzwa kuti pane chimwe chinhu kune imwe nzvimbo. Hatizivi kuti chii. Oh, shamwari dzangu dzinokosha. Vadikanwi vangu, vadiwa vangu vemuvhangeri. Vana vangu vandakabereka kuna Mwari. Nditeererei mufudzi wenyu. Imi ndinoshuwa kuti dai paiva neimwe nzira yandaigona kuzvitsanangura kwamuri nayo. Hakuna mashoko handina kukwanisa kuriwana, hariwanikwe chero kupi zvako. Asi seri kwekufema kuno kwekupedzisira, kune chinhu chakanyanyisa kubwinya chamati. Hakuna nzira yekuzvitsanangura, hakuna nzira. Handitongokwanisi kuzviita. Asi chero chipi chaunoita shamwari, Isa zvimwe zvese parutivi kusvikira wawana rudo rwakakwana. Svika panzvimbo yekuti unogona kuda munhu wese, muvengi wese, chimwe chinhu chese. Kushanya kumwe ikoko kwandiri kwakandiita munhu akasiyana. Handimbofa kana kana ndakava hama Branham vamwe chete vandaive. Kunyange ndege dziri kuzunguzika, kunyange mheni iri kupenya, kunyange tsori nepfuti yakandinongedzera chero zvazviri, hazvina basa. Ndiri kuzoshingaira muhondo nenyasha dzamwari, nekuti ndakaparidza vhangeri kuchisikwa chose uye nekumunhu wese wandinogona, ndichivanyengetedzera kunyika yakanaka iri mhiri. Zvingaite sezvakaoma, zvingatore simba rakawanda. Handizivi kuti kusvika rini, hatizivi kutaura panyama. Iyo kubva pakuongororwa kwangu rimwe zuva akati, une makore 25 eupenyu hwakasimba, hwakanaka, hwakagwinya. Izvozvo zvakandibatsira. Asi zvakanga zvisizvo. Hazvisizvo. Ndechimwe chinhu chiri mukati umu. Kuora uku kuno kunofanira kupfeka kusaora. Ichi chinofa chinofanira kupfeka kusafa. Vanakomana vakishi vangasimuka. Ini zvinhu zvese zvakanaka zvavanoita. Handina chakaipa chekutaura ndichipesana nazvo. Kupa kuvarombo nekupa rubatsiro. Uye rangarirai nhai, Samueri akaudza Sauro, newewo uchaprofita. Uye vazhinji vevarume ivava vakuru, vaparidzi vane simba, vanogona kuparidza shoko senyirozi huru. Asi zvakadaro kwaive kusiri kuda kwaMwari. Mwari ndivo vaizova mambo wavo. Hama hanzvadzi, iwe rega Mweya Mutsvene akutungamirire. Ngatikotamisei misoro yedu kwechinguvana.
I'm so homesick and blue. I want to see Jesus. I would like to hear those sweet harbor bells chime. It would brighten my path and would vanish all fear. Lord, let us look past the curtain of time. Lord, let me look past the curtain of sorrows and fear. Let me view that sunny, bright climb.
Oh, amen.
It would strengthen our faith and would vanish all fear.
Thank you, Lord.
Lord, let them look past the curtain of time.
Hey.
I'm sure, Lord,
ndine chokwadi, Ishe. Kana chechi diki ino mangwanani ano ikakwanisa bedzi kutarisa seri kwechidzitiro, pasina dambudziko pakati pavo haringambovepo, pasina urwere, pasina chinhu kunze kwekukwaniswa. Uye ikoko kungori kufema kumwe chete pakati pepano neikoko, kubva pazera rekukwegura kuenda kuudiki, kubva munguva kuenda muna ziendana kuenda, kubva pakunetsekera ramangwana nekusuwa kwanezuro, kusvikira panguva ino yemuna ziendana kuenda mukukwaniswa. Ndinonamata Mwari kuti muropafadze munhu wese ari pano, kana paine avo pano, Ishe, vasingakuzivei nenzira iyoyo yerudo. Uye zvoro kwazvo, Baba, hapana chinhu chinogona kupinda munzvimbo tsvene iyoyo chisina mhando yerudo irworwo. Kuzvarwa patsva kunge wakazvarwa patsva. Mweya Mutsvene, Mwari, rudo. Uye tinoziva kuti ichocho ichokwadi. Hazvina basa kana tikafambisa makomo nekutenda kwedu, kana tikaita zvinhu zvikuru zvakadaro pasina irworwo ikoko, hataizokwanisa kukwira manera makuru aya ari mhiri. Asi nairwo ruchatisimudza kupfuura hanya yezvinhu zvepanyika. Ndinonamata, Baba, kuti mucharopafadza vanhu vari pano. Uye dai kuti munhu wese andinzwa mangwanani ano ndichitaura chokwadi ichi kuti imi muve chapupu changu Ishe saSamueri wekare. Ndakambovataurira here chero chinhu muzita renyu kunze kweicho chaiva chokwadi? Ndivo vatongi. Uye ndinovaudza zvino Ishe kuti makanditora kuenda kunyika iyoyo. Uye munoziva kuti ichokwadi.
If there be some that doesn't know you, may this be the hour.
Uye zvino baba, kana paine vamwe vasingakuzivei, dai ino yave nguva yavanoti, Ishe isai mandiri chido, chekuva kuda kwenyu, zviitei baba.
And now you with your heads bowed, would you raise your hands and say, pray for me, Brother Branham. God will within me.
Uye zvino, imi nemisoro yenyu yakakotamiswa, mungasimudzawo maoko enyu here moti, ndinamatireiwo hama Branham, Mwari vade vari mandiri. Zvino, uchiri chaipo pauri. Mukungotapira chaimo. Kwadii kungoti kuna baba.
God, within my heart,
Mwari,
today I renounce
mukati memoyo wangu nhasi. Ndinoramba zvinhu zvese zvenyika. Ndinoramba zvese kuti ndikudei nekukushandirai upenyu hwangu hwese. Uye ndichadaro kubva nhasi kubva zvino zvichienda mberi. Ndokuteverai rugwaro rwose rwemubhaibheri renyu. Kana usati wabhabhatidzwa murubhabhatidzo rwechikristu, ndichadaro Ishe. Kana ndisati ndagamuchira mweya mutsvene, uchaziva kana waugamuchira. Uchapa kwauri. Uchapa kwauri gutsikano nerudo rwaunoda. Oh, ungadai wakaita zvakasiyana siyana. Wakava nekutekenyezwa sekuti ungadai wakadanidzira kana kutaura nendimi. Zvinova zvakanaka. Asi kana rudo rwaMwari rworwo rusipo. Nditende zvino. Iti Ishe, isai mukati memoyo wangu nemunhu wangu wemukati, kusvika kwemweya wenyu kuti ndide nekuremekedza, uye ndive nerudo rwaMwari rworwo mumwoyo mangu nhasi. Runozondiendesa kunyika iyoyo kana mweya wangu wandinofema wokupedzisira wandisiya. Pachiri kunamata, iwe namata pachako zvino. Nenzira yako iwe namata. Kumbira Mwari kuti vakuitire izvozvo. Ndinokudai. Ndinokudai. Imi varume vanokosha vachena misoro vagere pano, avo vakashanda nesimba uye vakapa vana vadiki chikafu. Imi vana amai vanonzwisa tsitsi vakwegura vakapukuta misodzi kubva kumeso kwavo. Regai ndikusimbisirei izvi hanzvadzi mudikani. Hazvina kudaro miri kumwe kuuya ikoko. Ndinotenda kuti zviro kwazvo kuri mukamuri. Chingori chiyero chatinogara machiri. Chino chingori kuora chatiri kurarama machiri zvino. Asi dai mandiri Ishe kuda kwenyu kuve. Iwe namata patiri kunamata pamwe chete. Nekuremekedza Ishe, pahwaro dzeshoko renyu uye nemweya mutsvene wenyu. Tinofara kwazvo kuti tinoziva kunobva kuberekwa kwedu.
Tinofara
kuti takazvarwa kwete nekuda kwemunhu kana nekuda kwenyama asi nekuda kwaMwari. Uye tinonamata nhasi baba kuti ava vari kukumbira zvino nyasha dzekuregererwa. Kuti mweya wenyu uzoita basa iroro Ishe, hapana nzira yekuti ndizviite. Ndingori munhu mumwe mwanakomana waKish. Asi tinoda imi, mweya mutsvene. Mwari ngandive saSamueri uyo anotaura zvokwadi yeshoko. Uye makarisimbisa kusvika zvino. Uye ndinotenda kuti muchaenderera mberi chero bedzi ndichirama ndakatendeka kwamuri. Dai vose zvino vagamuchira upenyu husingaperi baba. Dai zuva rino rikasambobva kwavari, munguva iyo yavanosvika pakuzosiya nyika ino, dai izvi handichangobva kutaura kwavari, zvazaruka kuve zvemazviro kwazvo. Zvinoapo takagara pano tichifa nhasi, takatarisa wachi yedu, tichifunga nezvekudya kwedu kwemasikati, zvebasa mangwana, zvezvido nekushingairira upenyu, hazvizovepo ikoko. Zvose zvichanyangadika. Kuchave kusina hanya nezveupenyu uye mufaro mukuru mumwe wemunazienda nakuenda. Vapewo mhando yeupenyu hwakadaro, Baba, munhu wese. Uye dai ndinokukumbira izvi, Baba, kuti munhu wese ari pano mangwanani ano andinzwa ndichitaura chiratidzo ichi, dai ndasangana nemumwe nomumwe wavo kune rimwe divi, kunyange pangava nevarume pano vangapesana neni nemadzimaiwo zvakare. Asi, Baba, musambofa makatendera izvozvo kuti zvimire munzira yedu. Dai tikasangana navo mhiri ikoko, uye ivo vozomhanya zvakare, uye tobatana zvakasimba tichidanidzira, hama yedu inokosha. Ngazvive sekuratidzwa kwazvakaitwa ikoko, Ishe, kune munhu wese, vese vandinoda nevose vanondida. Ndinonamata kuti zvichava saizvozvo, Ishe, uye ndinovada vese. Ngavaonekwe, Baba.
Amen.
Ndinovapa upenyu husingaperi zvino, dai vakaita chikamu chavo kuugamuchira, nokuti ndinozvikumbira nemuzita raJesu. Amen.
We have just a few moments to pray for the sick. I see we got a little sick.
Tine nguva shoma yekunamatira vanorwara. Ndinoona kuti tine musikana mudiki anorwara pano nemudzimai ari muchigaro. Zvino kuhama nehanzvadzi dzangu dzinonyanya kukosha. Ndapota, musatadza kundinzwisisa. Ini handizivi zvakaitika. Asi, Mwari, kana ndafa, dai ndadzokera ikoko. Ngondiregai ndiende kunzvimbo iyoyo, ndiko kwandinoda kuva chero kwakwaive. Handisi kuedza kuva Pauro akatorwa kumusoro kumatenga echitatu. Handisi kutaura izvozvo. Ndinotenda kuti aingoedza kundikurudzira, kuedza kundipa chimwe chinhu chidiki kuti chindisundire mberi mushumiro yangu itsva iri kuuya. Zvingaite sekusaremekedza here kana ndikaverenga chimwe chinhu pano kukanguva? Zvingave zvakanaka here? Rimwe remamagazini akanyanya kukurumbira enyika, Billy Graham, chiremba Billy Graham vakakokwa kuIsraeri. Zviri papeji rekutanga reThe Africans Times, ukadzi musi wegumi neshanu 1960. Munyori wenyaya aive Muslim muMahomed. Anofunga kuti zvishamiso zvinofanira kutevera kuparidzwa kweevhangeri yaKristu, mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi. Tinotaura chinokorwa ndezvizvi: Kristu akavimbisa vateveri vake paakati, uyo anotenda kwandiri mabasa andinoita iye achaitawo zvakare, kunyange makuru pane aya achaitawo. Chechi yakamboita here mabasa okuti unhu hwaKristu muBhaibheri? Ko, inogona here nhasi uno? Pane here chero chechi ipi inogona kuratidza nokuita kana hafu yezvishamiso zvakaitwa naKristu, tisiri kuti mabasa makuru? Unogona here iwe sedungamunhu ane mukurumbira, mutsigiri wemuKristu, kusimuka kumutsa vakafa kuupenyu hwepanyama? Unogona kufamba pamusoro pemakungwa here? Unogona here kupodza vanorwara nekupa kuona kumapofu? Izvi hazvisi here zviri maererano nenguva yakataurwa pamusoro apo yakaitwa nemuMahomed, kana kuiswa kana kuedzwa naKristu, vateveri sezvirevo zvevamwe kana mukutenda kwako? Zvakawanda pachinyorwa chemuMoziremu zviri pachena kuti pane chirevo pamusoro pechimwe chakapotswa. Vanozvidza muMoziremu uyu, asi akanga achitaura chokwadi. Asi, hezvino izvo zvavakazotaura. Mhinduro yakanakisa yekuverenga Bhaibheri uye nekuziva Korani. Korani rinotendera kuti yakatenderwa nekuenzaniswa. Kutaura kwekuti chiMohamedhi chiri pamusoro uye chiri kukunda chiKristu kungoriwo KUZVESEMUDZERA kuzvisimudzira ndinofunga. Fungidziro. Munyori zvisine hazvo akabata pfungwa yakakosha maererano nezvishamiso zvinova zvechechi. Asi pano zvakare tinopokana kuperera kwemunyori. Nekuti ndiani aigona kunyongedza uye aigona kupokana zvishamiso zvakaitwa namufundisi William Branham pamberi pemamoslem kusouth africa apo zviuru gumi zvakagamuchira kristu semuponesi pasi peshumiro yawilliam branham kudurban south africa nekune dzimwe nzvimbo pasi rose kana kuna TL Osborne kueast africa hongu tinomira zvizere nabilly graham tataura nyaya yemubvunzo hainei nyaya iyi iri kubvunzwa haina kukosha asi pakati pazvo zvose vakandidana kuti vakati taiva vapengereki takanga tisingazivi zvataiita vakatozopupura mubepa ravo omene kuti mwari vakazviita zvakadaro. Mwari vachingori mwari nhasi sezvavakagara vari. Munogona kusafunga kuti havazvitenda havazvione, hazvina kungovanzwa hazviitwe muchikona. Uye mazana ezviuru zvevanhu vakagara ipapo vakazviona. Vakaona mukomana iyeye akaremara anotambudzika achiuya ikoko. Mweya Mutsvene ndokumuudza nezveupenyu hwake nezvinhu nezvakaitika imomo uye kuona zviuru gumi zvemamoziremu vakazviradzika pasi vakazvambarara vakagamuchira Jesu Kristu semuponesi wavo. Tichinana TL Osborne nevamwe vakadaro vachiri kupa chikafu chemakwai. Ndinofungidzira kuti hama Osborne havasati vambova pakati pemamoziremu nazvino vanotaura kuti ivo ndivo vakanyanyisa kutekeshera. Asi tichena mwari vanogona kununura makwai kubva kushumba, vanogona kununura makwai kubva kuchitsere. Zvakatiitira zvakanaka kuziva kuti vakatozozvinyora uye nekuzvicherechedza, kwete vanofunga kuti havadaro. Vanofamba vachibva vafuratira uye vachiti mazuva iwayo akapfuura. Mumoziremu akati akadaro here? Bhaibheri rose rinobva ratopfuura. Nese muri kukanganisa, muri kunamata munhu, munhu akafa uye zita rake raiva Jesu, uye akafa makore mazhinji apfuura uye hakuna chinhu chinonzi iye akamutswa. Asi havana kukwanisa kutaura izvozvo pamusangano wekudurban. Apo akamira achiita chinhu chimwe chete chaakaita zvakazviratidza kwavari. Zvino kunyange masangano anofanira kudzoka. Munhu wacho akanyora uye akandiudza kuti ndaizofanira kusiyana nedzidziso yangu yebhaibheri ndiye akazonyora izvozvo mubepa ravo. Mwari vanovaita kuti vavarumbidze zvakadaro ipapo zvisinei ndizvozvo. Vachavaita kuti vavarumbidze zvakadaro. Tine musikana mudiki anorwara agere pano. Mwana wenyu here? Dambudziko rake chii hanzvadzi? Amai, ropa riri kubuda muuropi. Hongu, makore mana mune nyama vhuvhu. Anobva kumarengo kana kune imwe nzvimbo zasuko. Paoli ndiye here musikana wacho? Pane chinhu chimwe chete amai chinogona kuponesa musikana anova Mwari vachimuziva. Ndinofara kwazvo nazvo. Makange muri zasi kunomunamatira here hama Nevo? Kubvira hama Nevo vakadzika zasi kunomunamatira ave zviri nani. Kuchine vafudzi vanoziva chikafu chemakwai. Dambudziko renyu nderei hanzvadzi wadiwa vakagara pachigaro apo? Renyu kensa. Saka kana ndingangokubvunzai chimwe chinhu pamwe pano chaipo, vangani muno vakapodzwa kenza, simudzai maoko enyu. Tarisai pano hanzvadzi. Mwari ndiwo mupodzi, tinozviziva izvozvo. Kana ndikakuudzai kuti ndinogona kuenda zasi uko ndonobvisa kubuda ropa kwemusikana ndomuita kuti apore, ndaikuudzai zvisirizvo. Kana kugona kubvisa kenza kubva pamudzimai. Asi ndinoziva chinhu chimwe chete. Paive nechitsere, kenza, bundu, upofu, uye kunyange rufu. Ndokubata rimwe remakwai aMwari rimwe zuva, zvino ndakaendako nesimba raMwari. Ndikamuuraya ndikadzosa gwai iroro. Ndizvozvo. Zvino tinoenda nhasi uno, kwete nechimwe chinhu chikuru chakati chikati. Ndinoenda nekachimvii kadiki kakareruka kemunamato. Achamudzosa. Munozvitenda izvozvo here? Hamudaro here, hanzvadzi? Munotendawo zvakare? Hamudaro here, hanzvadzi? Vangani venyu vanotenda nemwoyo wenyu zvino? Zvinoimi kotamisai misoro yenyu ndichienda kunonamata. Baba vanodikanwa, mudzimai wechidiki akanaka arere pano, asingambofi, achafamba zvachose kana kuenda kwese kwese kunze kwekunge mamubatsira. Muvengi akamubata asvika pekuti haachakwanisi kubatsirika nachero chiremba upi zvake. Muvengi akamubvutira kure kure mhiri muchadenga kusvikira chiremba akatadza kuita kana chinhu. Asi haasi kure kwamusingakwanisi kusvikira, Ishe. Aripo chaipo pamunogona kuisa ruoko rwenyu paari. Pahwaro hweshoko raMwari, ndinoisa maoko angu pamusoro pemudzimai mudiki uyu, uye ndichitsiura ropa iri riri kubuda muuropi. Muzita raJesu Kristu, ndinomudana kuti adzokere pakuva mudzimai akagwinya zvakare. Achararama kuti Mwari vapiwe mbiri. Ngave anonatswa, achipinda nekubuda muchechi ino, sevamwe vakambopinda zvakafanana neizvi. Kupa rumbidzo kuna Mwari. Ngazvive saizvozvo kubudikidza naJesu Kristu. Sekuchena kwevhudzi rake kungotenderera kushoma, zvino achangave munyika iyoyo iri mhiri uko kwandakaona vachisina kuchembera zvachose. Asi vechidiki, asi vadikanwa vake vakagara pano vachichema uye vanomuda. Muvengi mukuru akamubata nesimba, zvino akamubvuta kure kusingasvikwi nachiremba. Shumba inotyisa yekenza. Mwari, ndinouya ndichimutevera. Ndauya kuzomudzosa. Ndinouraya shumba yekenza. Nemuzita raKristu asingakundwe kuna iye wandiri mumiririri. Ngaamusiye uye ngaaite zvakanaka. Uye ararame makore mazhinji zvakadaro. Kuitira kukudzwa nekubwinya kwaMwari kubudikidza naJesu Kristu Ishe wedu. Zvino Baba vekudenga, izvo hazvingori munhumbi huru dzokurwa nadzo, kwete pfumo rakakwenenzverwa mutauro uye nemazwi emumwe mutauri, asi nechimvii chidiki chemazuva ese chekutenda. Ndinouyira mweya uyu nemutumbi uyu wakagutwa nemuvengi wekenza kusingakwanisi kusvikwa nachiremba. Asi ndinomuvinga mangwanani ano, Ishe, ndichimudzosa kumafuro manyoro akasvibira nemvura yakadzikama. Muzita raJesu anokunda, uyo wandiri mumiririri wake.
Amen.
Amen.
So be it.
Amen.
nekutenda kusiri kwekunyembedzera. Ndinotenda kuti achadzoreredzwazve nesimba rino remunamato uyo wataita. Ngazvive sekudaro. Ndinotenda kune shumiro yerubhabhatidzo iripo here? Mungasimudza here musoro wenyu kwechinguvana? Mufundisi vachangondiudza vanhu ava vari kurwara zvakanyanya kwazvo. Vachaita zvakanaka. Ngoregai zvakanaka. Vimbiso yaMwari haifi yakakundika. Tinovatevera. Vane shumiro yerubhabhatidzo. Pane vamwe vanhu vanofanirwa kuenda. Tichava neshumiro zvakare manheru ano. Pane mumwe munhu here pano asingakwanisi kuuya manheru? Angade kuti timunamatire izvozvi. Asingakwanisi kuva pano manheru anhasi, ungauye pano chaipo here zvino? Iwe usingakwanisi kuuya manheru anhasi, ndichava nenguva yakawanda kuita mutsara wokunamatira manheru anhasi. Vanofanira kubhabhatidza vanhu ava. Mune mukomana mudiki ipapo? Zvakanaka.
Yes, brother. Thank you very much.
Hongama, ndokutendai zvikuru. Zvakanaka here ndikazviverenga mushure mechinguvana kana izvozvi? Maita yenchangamiri. Zvino, kana mungangotipa imwe zveminiti imwe kana mbiri, isu zvino tinozovere shumiro yerubhabhatidzo. Ndinoziva kuti muchada kuiona. Uye ava vari kushuvira kubhabhatidzwa mangwanani ano, zvakanaka. Imi madzimai endai necheuku kuti vanochinja nguo dzavo. Uye varume vaende kurutivi urwu, uye apo pandiri kunamatira vanhu ava vanorwara, ipapo munogona kugadzirira shumiro yerubhabhatidzo. Uye avo zvino vari zvino manheru ndichaedza kuita mutsara mudiki wekunamatirwa. Nhasi manheru, pakarepo, munguva iyoyo vachingopinda, uye tichatanga mubhuku revaefeso 1 manheru. Uye tichafara zvikuru zvino kuva nemi muno kana musina chechi yekuenda kwairi. Asi kana muine mufudzi wenyu nechechi, saka imi imeendai kuchechi kwenyu kunokosha kwamunotsigira. Kana imi vanofanira kuenda uye muri kuzobva panguva ino, Mwari vakuropafadzei. Ivai nesu zvakare pamunokwanisa, tichafara kuva nemi. Muri kuzonamatirwa here nemiwo, hama? Dambudziko renyu chii? BP yakakwira. Zvino vamwe venyu mose makakotamisa musoro wenyu kwechinguvana tinoda kunamata. Baba, ndinokutendai nhasi nechimvii chidiki chemufudzi. Munamato wakagwadamisa shumba. Uye gwayana diki rakabvutwa kubva kwairi ndokudzoserwazve kuna amai nababa varo. Ndinonamatira hama yedu. Ndinokumbira kuti muvaunze mukati vakachengeteka zvakare, Ishe. Dai BP yakakwira uye nematambudziko emutumbi wavo amira. Ndinovatevera, Ishe, nokuvadzosa. Nemuzita raJesu Kristu ngazvive saizvozvo. Amen. Mwari vakuropafadzei, hama. Ndichidzika ndiri kukuonai makabata mukomana mudiki bofu. Chimwe chinhu zvakare chandingade kutaura. Ndaive ndine ndichirwara zvakanyanya, ndairutsa. Zvino ndakafunga, handidi kuti mupotse izvi kana muchikwanisa. Ndakafunga, Mwari, chii chandingape kana ndikanzwa mumwe munhu achimira panze? Mudzimai wangu oti, Billy, pane murume mutana ari pano kuzokuona. Zvino heunoi muchinda mudiki ouya ane mhanza nendebvu dzakachena dzakarembera kumeso kwake, ofamba achipinda oti, ndimi hamba Branham? Ndaiti, hongu changamire ndini. Ndinonzi Simon. Oisa ruoko rwake pandiri, onditarisa kuchinguvana oti, muri mutende hamba Branham? Hongu. Zvichaita zvakanaka. Simon Petro womubhaibheri. Ndaizozvifarira sei? Haizofanirwa kutaura zvakawanda. Kungoisa ruoko rwake pandiri, zvinozoita zvakanaka. Uyezve zvauya kwandiri nerubatsiro rwaMwari uye nenyasha dzaMwari. Kune makumi ezviuru zvevanhu vanotenda chinhu chimwe chete kana ndiri ndaiuya kwavari. Zvino ndakafunga, Ishe, regai ndisvike kune munhu wese wandinokwanisa zvino. Regai ndingo kungo. Ndakafunga kana Simoni kana angori Pauro zvake, vamwe vavo vangopinda uye vachiti, Ndimi hama Branham? Hongu. Voisa maoko avo pamusoro pangu. Uye, vonditarisa voti. Zvakanaka hama Branham. Wobva vangobuda. Ndaipora. Ndaiita zvakanaka. Chokwadi. Ndakati vakomana ushingi hwangu hwaizosimuka pakarepo ndaiti ndiri kuzoita zvakanaka hongu changamiri. Uye kune vanhu vanotenda chinhu chimwe chete nhasi. Uye ndizvo zvandiri kuwira zasi kuno kuti ndiite. Kuturika maoko pamusoro penyu ndokumbira Mwari. Ndinoda kuenda nekakomana kadiki aka hanzvadzi kwechinguvana bedzi. Iye kakomana kadiki bofu. Ane nguva yakareba sei ari bofu kubvira pakuzvarwa. Moro kakomana kadiki. Oh, uri kakomana kakanaka kwazvo. Kadiki. Oh, Mwari vane nyasha. Zvinopfuurira kunokwanisa kusvikwa navana chiremba pakuzvarwa kwemukomana mudiki uyu. Akazvarwa ari bofu. Uye haoni. Kakomana kadiki aka kakanaka kanoyevedza. Zvino muvengi muchinda mudiki asati awana mukana muupenyu akamubvutira kure kusingakwanisi kusvikwa nachiremba. Saka ndiri kutevera shure kwake mangwanani ano Ishe. Chimvii chino chemazuva ese chidiki chemunamato. Regai ndimudzose Mwari. Ndinosangana nemuvengi, diabhori, muzita raJesu Kristu. Uye ndinokumbirira mukomana uyu kuitira Mwari. Ndinokumbira kuona kwake kuitira Mwari ndichimudzosera izvo zvaakabirwa naSatani. Dai akava nazvo muzita raJesu Kristu zvichavisa izvozvo. Zvino ngazvive sekudaro. Zvino hanzvadzi inodikanwa. Zvino musavakana nekadonhwe kekupokana kuti kakomana kadiki aka kanoita zvakanaka. Uye ndinoda kuti imi mumudzose pano pachechi. Uye muratidze vanhu kuti ave kuona zvino. Hamungadaro here? Ndinomupa kuona kwake muzita raJesu Kristu. Ishe Jesu kuisa mudiki uyu wataisira munamato wakanyanya zvikuru. Asi mangwanani ano ndauya zvakare muzita raJesu Kristu. Ndakatakura chimvii chidiki ichi chamakandipa. Uye makandibatsira neichi Ishe nesimba renyu kutora kubva mumuromo wekenza, kubva mumuromo werufu pacharwo, kumutsa vakafa mushure mekunge vataurwa kunzi vafa. Uye vakarara vakaomarara uye vakatonhora. Ndinotevera muvengi uyu nemuzita raJesu Kristu. Saka mudzosei kuutano hwakanaka zvakare Ishe. Zviitei. Ngazviitwe saizvozvo kuitira mbiri yaMwari. Uye muri kuzonamatirwa here? Muri mutendere? Ishe ndinovaunza pavanokwanisa kusvikira nechimvii ichi. Nemuzita raJesu Kristu ngazvivasiye uye zvisadzoke zvachose. Saka chimvii chimwe chete ichocho chakaenda kunotora hama Hali uye kuitira mwanasikana wenyu nemi. Zvino baba vekudenga, ndinouya ndichitevera muvengi ndichishandisa chimviri chidiki ichi chamakandipa. Nekuti makati, kana ukaita kuti vanhu vatende uye uva wakaperera paunonamata. Dombo diki iroro richaenda panzvimbo inouraya. Dairaenda zvino Ishe, apo ndichiritumira kuchikumbiro chavo. Nemuzita raJesu Kristu ngazvese izvozvo. Amen. Zvakanaka hanzvadzi. Zvinotava tsinga dzemanzwiro dzapfuura kungakwanise kusvikwa navana chiremba. Vanogona kukupai chimwe chinhu chekuti vakudzikamisei, asi zvinotozokuitai kuti muwedzere mushure maizvozvo. Bongo. Zvinotarisai, tiri kubuda kunze kunomutevera mangwanani ano. Kubuda kunze kunokudzosai. Ishe Jesu, matombo mashanu madiki. KUTANDA. Uye nechimvii chemunamato. Uye ndiri kudzosa hanzvadzi yangu kubva mukubata kwekuhuta huta ikoko. Uko. Ndiri kuvadzosa kurunyararo nemafuro manyoro akasvibira nemvura yakadzikama. Ndinoita izvi nemuzita raJesu Kristu. Amen. Mwari baba, musikana mudiki uyu, tinofara kwazvo kuti wanga usiri urwere hunopedza simba pamwe nekupera kwemarunda, asi zvisinei nekuti zvanga zviri chii, zvichiri kwamunokwanisa kusvikira Ishe. Uye ndinouya nechimvii chidiki chekutenda neibwe iri. Uye ndinodzvanya dombo iri nesimba rose randinogona kurikanda naro. Nemuzita raJesu Kristu dai rasvikorova panzvimbo chaiyo. Dai hanzvadzi yedu yapora. Ndinoita izvi nemuzita raJesu Kristu. Samai vechidiki ava nemwana wavo mudiki, mudiki wavanoda kusangana naye mhiri kune rimwe divi. Munyika iyoyo inobwinya yandangobva kutaura nezvayo. Uye ivo amai havazorarame kune kuzorera mukomana mudiki, uye mukomana mudiki haangagone kurarama kwenguva refu pasina rubatsiro rwenyu. Asi ndiri kuuya nechimvii nesimba rose uye nekunyatsonangisa kumuvengi kwandingaita. Uye nemuzita raJesu Kristu ndinoripotsera kwaari. Vachaita zvakanaka kuitira mbiri yaMwari. Nemuzita raJesu. Amen. Oh, zvakanaka kwazvo, ndafara. Zvakanaka, shumiro iyoyo kumashure yaive shumiro hurusa yekunongedzera vanhu kunze, yainongedzera kumabasa. Baba vedu vekudenga, Satani akabvuta amai vadiki ava kure kusingakwanisi kusvikwa navana chiremba. Vanogona chete kupotsera mushonga nenzira iyo Ishe, zvinongomubvarura bvarura pose pose zvichimuita kuti asazive kuti aripi, uye kana achinga abengenuka anenge atowedzera. Asi ndiri kuuya nechimvii chino chekutenda chiine dombo chichiriende sarakananga zvakakwana kuti rinange chaipo pane chipfuro. Nemuzita raJesu Kristu ndinobvisa kuhuta huta uku kwavari kuitira mbiri yaMwari. Amen. Mwari vanodikanwa. Hama George varere uko vachifa kasirikare. Ndakaona zvakaitwa nekutenda kwavari. Zvino vane chirwere cherumatism ishe. Tinoona kuti vanogona kuvapa mushonga wekotizoni, chimwe chinhu chingaite sokunyaradza marwadzo asi haubvise chinhu chacho. Saka tinonangisa munamato uno nemuzita raJesu Kristu. Dai rheumatism yaenda, ngavadzokere kumba vanoita zvakanaka. Ndatenda hama. Makadini mudikani? Oh, ini zvangu kusanzwa. Unogona kunzwa zvachose here? Kungori mberi kusingasvikwi nekunzwisisa kwemunhu. Muri mutendi chaiye muna Ishe Jesu? Ndinoona mudzimai ane runako mhiri uko rimwe remazuva. Muchave wechidiki zvakare nekusingaperi. Ndinoziva kuti munoda kurarama zvino kuitira kubwinya kwavo, kudzokera kuve mwanakomana wenyu. Hamugone kumuwana here? Akatungamira. Izvo kubatwa neshungu hongu. Hanzvadzi inodikanwa, ndinoda kuti musvike pamunonzwa zvakanaka. Vanzwa chiratidzo here mangwanani ano? Saka imi muvaudzi. Saka vari kuzokuudzai zvakaitika seri kwekufema kwenyu pano. Mukomana anokosha iyeye akakumirirai. Muchange muri wechidiki saiye. Idai ingodai. Baba vekudenga vanodikanwa, mujawe upenyu wakamhanywa, hapana zvimwe zvakawanda zvasara. Zvino mukomana wavo anokosha ari mhiri kwerwizi, dai aigona kungocheuka kumashure aiti kungori nemazuva mashoma bedzi. Vakamirira igwa Ishe rinozovatora kupfuura nemumhute kuenda kunyika iyoyo yakabwinyiswa. Varopafadzei Baba nekunyaradza mwoyo wavo, uye dai kukava kusanganiswazve kukuru mhiri kwerwizi.